Mangwanani emanheru egoredzva mushumiro yaIshe uye hama nevhoneni tanga tiri kuedza kuuya pamwe chete uye tanga tiri pakutaura pane zvataizoita ndanga ndichiedza kuvaita kuti vakwire kuno kumusoro uye kuti vaparidze mangwanani ano kune mimose uye voita kuti ini ndive nayo manheru ano saka zvabva zvashanduka ndine dzose dziri mbiri mangwanani ano nemanheru kuti ndizviite saka ivo mutengesi anokwanisa kwazvo uye saka tisati tavene tatanga kirasi ndavaudza kuti tinozongova nekirasi sekunge hapana vakawanda vedu pano mangwanani ano uye tongova nekirasi ndisati ndaita izvi ndinoda kupa chiziviso chidiki ndine tine vamwe vanhu avo vakauya pano kubva kunew york kuzogara nesu ndinofunga handina kumbosangana nevanhu vacho hama nevhoni vati ivo vachangobva kutaura nezvazvo usiku hwapfuura ndakanzwa kuti vaive tirera yavo yakanga yabatira moto uye kukaparadza tirera yavo ndakabuda kuti ndinoona vanhu vacho uye vaitaridzika kuve vanhu vechikristu vakaisvonaka vakarurama uye ivo vakaita sevanhu varombo sesu tese uye hama wudu nevaviri kana vatatu vedu takanga tiri kuzonova pamwe chete uye toona kana tanga tisingakwanise here kungovatengera imwe tirera uye vaive vachitapira kwazvo uye vakati ivo inishuarenzi iyo yavakanga vachishandisa pairi vakanga vapinda panguva yakaoma uye vakatozosiya inishuarenzi yacho asi zvisinei mumiririri akanga abhadhara inishuarenzi kana kuti zvino ivo vakawana vakadzorerwa inishuarenzi yavo yetirera yavo iyo zvichida inozokwanisa kusiva tirera yacho zvekare ivo vachazoziva izvozvo ndinofunga muvhuro kana chipiri kana chimwe chinhu chakadaro kana chipiri ndinotenda ndiyo uye saka tinoda kugoverana kusuwa kwavo kuti tiite zvese zvatinogona kuti tivabatsire vaita kuti vazive kuti isu tiri hama nehanzvadzi muna Kristu Jesu uye tine kunzwirana mumwe kune mumwe uye ndinofunga kuti mumwe nemumwe angadawo kunzwa nenzira yakadaro kuti ave nerubatsiro rudiki kwavari panguva ino izvi zviri kunze kwezvakajairika zvishoma ndinofunga handina kumbotora mupiro muupenyu hwangu uye ndiri kuzorega kuti hama nevo vazviite kwanga kuri kuzvirasirira handizvo here zvakanaka maita henyu hama Ben kungoti mumwe munhu icho chinongova chimwe chinhu chidiki chaunacho icho chaungagona kudonhedzera kwavari zvine chokwadi chekuti chinozoyemurwa hama nevo huyai pano handizivi kuti ndodii imi chingoitai chero zvamunofunga maita henyu hama Branham uye ndinofarira kuita chimwe chinhu nenzira iyi nekuti izvi ndizvo zvinotibatsira kuti tiwedzere kufanana nakristu uye nokuva vemweya dzimwe nguva vanhu vanoti ndinoda kuti mundinamatire kuti ndive mukristu ari nani zvakanaka ndiri ini ndakatokunamatirai kare zvino ndiri kuzokuratidzai kuti unova mumwe sei amen ndiyo nzira yekuzviita nayo uye wozarura manzwiro ako etsitsi uye ndinoziva zvakare kuti hama Eliot havakumbiri kunzwirwa tsitsi nekuda kwazvo asi ivo murume akaremara uye saka uye vanga vasiri kushanda saka tichangozarura mangwanani ano mwoyo yedu uye tobatsira hama idzi ndinotenda hedzino idzi ndiro dzemupiro pano hongu baba vekudenga mangwanani ano tinotarisa kwamuri apo patinogamuchira izvi tichifungisisa pachedu kuti imi makatiropafadza tose sei uye mukapa kwatiri zvinhu izvi zvinobatika zvakaita sezvinodiwa kuitira kubatsirikana kwedu nekugara zvakanaka kwamuri isu mangwanani ano tinopa izvi izvo zvatinopa sechikamu chidiki chetsitsi dzedu dzakakura itsitsi dzenyu hongu asi ishe tinozvitenda kana tikakwanisa kungova netsitsi shoma sezvo imi makava netsitsi dzakawanda kwatiri hepano pane vadikanwa ava vari pano pakati pedu mwari uye isu mangwanani ano tinonamata kuti imi zvino mozotiropafadza apo patiri kuzarura mwoyo yedu uye imi itorei itai sezvamaizoona zvakanakisa nemweya wenyu muzita rajesu uye nekuda kwake ameni. Amen. Amen. Ndafunga kuti zvichida apo pavari kuita izvozvo zvaizondipa kamukana kadiki kuti nditore chimwe chinhu chekutaura nezvacho mangwanani ano. Kubva mune zvimwe zvinyorwa nezvinhu zvandakanga ndanyora pachimedu chebepa, ndinofungidzira kuti vaparidzi vese vanoita izvozvo. Zita revanhu ava rinonzi ani zvino? Avo vane tirera yakatsva, Eliot. Hama nehanzvadzi Eliot nemwanakomana wavo vari muchivakwa mangwanani ano here? Kana varimo, kana muri, mungasimukawo here uye moti mungotaura zvakaita sekuti tinokutendai nokuda kwekuvanhu? Handiti zvakanaka. Mune shoko ramunoda kutaura here, hama Eliot kana kuti hanzvadzi Eliot, uye kune vanhu? Mwari akuropafadzei, hama Eliot. Izvozvo zvakanaka kwazvo maita henyu. Mwari ave nemi, imi nehanzvadzi Eliot nemwanakomana wenyu. Vanhu vakabva kuNew York handina kuziva kuti vari pano. Ivo vakati ndakambova nehurukuro navo kana kuti ndakambonamata navo kana chimwe chinhu. Imwe nguva ndakanga ndisingavazive kusvikira ndasangana navo nezuro ndikavaona vari makristu anotapira, vanhu vakanaka kwazvo, uye vaigara kumusoro kuNew York, kumusoro kuHudson River Valley, kune imwe nzvimbo, uye zvichida kubudikidza netepi kana chimwe chinhu, vakatenda mharidzo uye vakatengesa zvese, vakauya muno vachingopa upenyu hwavo nenguva dzavo kuna Kristu. Uye tinoda kuti imi muzive kuti uku kuratidza kwedu kudiki, hama nehanzvadzi Eliot, kuti tiri vayeniwo zvekare, tiri vafambi nevatorwa munyika ino, tiri kutsvaga guta iro muvaki nemuvambi waro ndiMwari. Zvino tsvakaipa pachakawira pamuri pamusoro pezvinhu izvi ari dhiabhori, achiedza kukupisai uye nokukuvhundutsai. Tinemi zvikamu zana kubva muzana takamira shure kwenyu mune zvinhu zvose izvo zvatinokwanisa kuita kuti tikubatsirei kuti mumire patsoka dzenyu zvekare. Simukai nemuzita raIshe Jesu uye muenda mberi muchifora. Regai kudonha pasi. Kwete, matambudziko evakarurama mazhinji, asi Mwari vanovadzikinura kubva maari ose. Uye saka isu tinoziva kuti tinotarisira zvinhu izvi kuti zviitike, asi tinoziva kuti tinotarisira zvekare kumuponesi wedu, uyo anopfuura mukundi, tiri maari uyo akatidzikinura. Zvino nhasi izuva rakaita serakazara, uye mangwanani ano ndanga ndichifunga ipapo. Ndangofunga kuti ndaizodzidzisa kanguva mukirasi yeSunday School, sezvakafanana nekuita kirasi yeSunday School kubva mairi mangwanani ano. Uye manheru ano nenguva dza7:30 ndinoda kana kuri kuda kwaMwari kuunza mharidzo yangu yegore idzva, sezvo svondo yapfuura kana kuti svondo manheru ndakaunza mharidzo yangu yekisimusi, uye manheru anhasi ndichaunza mharidzo yangu yegore idzva na7:30 Ishe vachitendera. Hama Nevo vachava nemharidzo yavo yegore idzva, uye ndiri kuona hama Stricker nechekuno, uye nehama Collins, uye nevamwe vashumiri vari kwese pano, nahama Palmer vari kumusoro kuno nesu vanobva kuGeorgia, nevamwe vakasiyana-siyana vari pano. Ivo vashumiri muchange muchinzwa kubva kwavari manheru ano. Zvadaro ndakafonera hama Nevo nezuro, uye pane chimwe chinhu icho chakarova mwoyo wangu ndichiona kuti iri igore idzva, uye iyo zvakare ndeyekutanga. Sesvondo yekutanga, ko tadini manheru ano pachinzvimbo chekuva nekupembera kukuru nekudanidzira uye nekungoenderera sezvinoitwa nenyika yese? Ngatitorei chirayiro pakati peusiku. Maona toshumira Ishe. Hama Nevo vakabvuma kuti ivo vakafunga kuti zvaizonge zvakakodzera kwazvo, uye manheru ano Ishe vachitendera ndichange ndichishumira chirayiro na12:00 manheru anhasi. Uye isu tichatanga gore idzva, kwete nekudanidzira nekungoenderera. Zvinova zvakanaka kana vachida kuita izvozvo, asi ngatingozviitai zvakayereswa, zvakawedzerwa uye nekuperera. Uye ngatisanganei negore rino nenzira yekuperera kuna Kristu, tichipa zvedu zvese zvatinazvo uye nechitsidzo chedu, kwete kuzarura peji itsva kana chimwe chinhu chakadaro. Kutanga rimwe gore idzva, hatitende mune zvinhu izvozvo. Unongozarura peji itsva kuti uzoifuridza tichidzokera zuva rinotevera. Saka ngatingopai upenyu hwedu kwaari, uye totora rairo manheru ano pakati peusiku. Uye ndinotenda kuti ndiyo nguva yekutanga yandinorangarira kubvira ndiri mushumiri yandakambozviita. Munozvirangarira here, hama Nevo? Asi chimwe chinhu chitsva kwatiri zvino, uye kashona kuti gore idzva rinouya seizvi, munoziva. Saka zvangu ndibata, uye ndafunga kuti zvingava zvakanakisa. ndinofunga zvino kuti iyi tichaita sekunge nguva yekupedzisira yandinozokwanisa kutaura nemi mese kwechinguva zvino ndichipinda mugore idzva ndichipinda kunze mumunda wokuvhangera pabasa rashe ndichange ndichienda rinenge vhiki rinouya kana kuti zuva rekutanga revhiki rinotevera kuphoenix kwemisangano inenge 15 yakatevedzana kupfuura nemumipata yese uye kumusoro tichipfuura nekusunnyslopes nescottsdale nekwese kwakapoteredza kunze tichipfuura nemumipata ikoko uye zvadaro tova nechristian businessmen convention inobva ipapo inova convention yemazuva mashanu pakupera kwemisangano yese iyi vakaronga nenzira yekuti ndikwanise kutaura kune masangano ese imwe neimwe yemachechi avo ose ari munharaunda yese yeguta guru remaricopa valley phoenix uye vanotanga musi wegumi neshanu saka ndichabva kuno ndakakurumidza nemazuva angaite 10 kuitira kuti ini ndozomira zvichida kuti ndione shamwari yangu yakanaka hama mo uye nevakawanda vavo ndichidzika zasi ipapo uchange kuchinaya chando pakudarika nemumipata nezvakadaro uye ndoenda nenguva uye zvadaro ini vazhinji venyu imi vanhu muri vashumiri uye hama Roy Borders kana vari pano mangwanani ano ivo vanowanzochengeta misangano muurongwa apo pavanenge vachifona kuitira misangano uye panguva ino yezororo rekisimusi zvakanaka ndinowanzogadzira urongwa hwemafambiro ekwandinoenda gore rinotevera asi gore rino neimwe nzira ndakanzwa kusaita izvozvo ndinonzwa kuti ndichaenda uye ndova nemusangano mumwe chete uye zvadaro uko kwaanonditungamirira kumusangano unotevera ndichaenda ndichibva ipapo uye zvadaro kubva pamusangano unotevera chero kupi kwaunenge uri ndinongoenda sekunditungamirira kwaanoita uye ndichitarisira zvino chimwe chinhu kuti chiitike mukati megore rino uye zviratidzo zvakawanda zvanga zvichiuya kwandiri munguva pfupi yapfuura mamwe mangwanani chimwe chakakura zvekare uye zvese zviine chekuita uye zvichiratidzika sechimwe chinhu chikuru chiri kuda kuitika saka ndinongoramba ndichivimba naye zvimwe zvacho handitombozvinzwisisa uye isu hatinzwisise zviratidzo zvakanyanya kuita semufananidzo uye isu hatingonyatsozvinzwisisa dzimwe nguva asi tinoziva kuti ndezvechokwadi zvakadaro saka zvichaitika ndinozvinyora pasi uye saka ndinotenda kuti zvakaziviswawo zvekare kana kuti zvinofanira kudaro kuti ese boka rematrustee boka remadhikoni anofanira kusangana pano patabhanakeri mumusangano wemubatanidzwa vari pamwe 7 o'clock mangwana manheru zvino regai ndizivise izvozvo zvekare kuitira kuti kana madhikoni chirokupi ivo kana vari mune imwe kamuri vanogona kunzwa pamaikrofoni diki kuti mangwana manheru na7 o'clock vese mufundisi vese mufundisi boka remadhikoni nematrustee ini ndangoudzwa nguva shoma yapfuura kuti ivo vanga vari kuzosangana mangwana manheru uye hama Neville vanoda kuona boka ravo remadhikoni uye kuti vataure navo uye matrustee vane nguva yavo yavanowanzosangana uye saka vachasangana pamwe chete mangwana manheru zvino mangwanani ano tisati tasvika pashoko zvino ngatiregei kuva pakumhanya nekuda kwechinhu chipi zvacho mune zuva rose nhasi uye nhasi manheru nemangwana ngatingotorei nguva yedu uye ngatiregei kukurumidzisa zvinhu izvi nokuti ndinoziva kuti vanhu vanoneta kana kurukutika uye kana kuti vanoda kuenda kumba munoziva kuitira zvavo kukurumidza vawane kudya kwavo kwemasikati uye varume vavo vakakumirira hongu zvadaro izvozvo zvakanaka chingoverevedza uchibuda chinyararire uye vamwe vese vanoda kusara zvakanaka uye hatidi hamufaniri kunge muchishanda mangwana zvino uye saka tinokutora nguva yedu uye ndicho chikonzero ndafunga kuti pachinzvimbo chekungoparidza kwemaawa angangoiti 3 kana 4 ngaizotora maawa masere kana kuti 10 ekudzidzisa maona vanhu vese ivavo vanobva kugeorgia nekualabama vanoita kuti ndinzwe kuva kukuru kwazvo humwe usiku ndinotenda kuti ndakanga ndiri panze pahofisi uye vese vakanga vaenda kunze kwabhilly zvino iye akati hama West nevamwe vanova shamwari dzakatendeka kwazvo dzinotapira handisi kuvaona pano asi ndinofunga kuti vari pano vakafona uye vakati nai hama Branham vari kuzova nesunday school here svondo mangwanani uye iko kuchitonhora muLouisville venhau vakati ivo vari kuvhara migwagwa mikuru inopinda nekubuda uye muri kutsvedza mumigwagwa Billy akati, saka, zvinokwanisika, akati, vanodzika zasi ikoko, akati, zvichida hama Neville, kana ivo, mumwe chete, vakati, zvakanaka, kukwanisika ikoko, kwakanaka, zvakakwana, hepano, tave kutouya, nzira yose kubva zasi kuAlabama, uye, nemunzira dzinotsvedza, zvino, ini, handina kukodzera kuva neshamwari dzakadaro, zvino, ichocho, ichokwadi, ini, handina kukodzera kuva neshamwari dzakadaro, pane chimwe chinhu pamusoro pazvo. Uye, ndinongovenga kuzivisa musangano, nokuziva kuti ndine vanhu vanotenda mharidzo, uye, vouya, uye, ivo vanondida, uye ini ndakagara ndichida kudiwa, ndaive mukomana mudiki, ndakanga ndisingadiwe nemunhu upi zvake, hapana munhu aive nebasa neni, ndaive muno muIndiana, ndakaberekerwa muKentucky, saka, ndaive munhu anoshoreka wepasi kune vana avo vekuno. Mumuri medu, vakomana vese, pose, vaiputa nekunwa, uye, ezvinhu zvose, kunze kwangu, uye ndaive murambiwa, mumuri, uye murambiwa, kuchikoro, uye kubasa, ndaive murambiwa, uye kwese, kwandakaenda, ndaive murambiwa. Uye zvadaro, pakupedzisira apo, andakawana mumwe munhu, uyo, ainyatsondida, Jesu, uye iye akati, ndichakupai, vana baba, nevana amai, anununa, hanzvadzi neshamwari. Uye zvadaro, chino chinoshamisa kuti hanya yekuchengetedza kwake kukuru kune hungwaru yekuti iye anoita sei kuti zvinhu mune kwake zviitike zvinoita sekunge rudo rune manzwiro asinganzwisisike kwaguri kwete manzwiro asi kumwe kudavirira uye zvadaro ndinotarisa kunze uko pakati pevanhu sekundidana kwaakaita kuti ndive muranda wake uye ndinotarisa kunze uko pakati pevanhu uye ndoona chivi chichireveredza chichipinda zvadaro ndinongofanira kubvarura ipapo nezvose zviri mandiri muri kuona kuchibvarura chibve uye ndizvo zvinoita kuti zvitaridzike zvakaoma kune matarisiro angu kwazviri ndizvo kuti nditaure zvinhu izvozvo asi zvakadaro zasi pakadzika rudo rwechokwadi runomhanya saizvozvo unoona rudo rwechokwadi zvino kana mwanakomana wako mudiki kana kuti mwanasikana wako mudiki anga achitamba mumugwagwa kumwe motokari dzinenge dziri kumhanya uye iwe waitoziva kuti nguva pfupi kana kuti gare gare vanga vari kuzokuvadzwa zvino kana iye akati hongu baba ndinoda kuva kunze kuno waizotaura here kuti mwoyo wako uropafadzwe mudiwa mudiki junior iwe ingoenderera mberi utambe mumugwagwa ivavo havasi baba chaivo kana iwe uchifanira nekukasika kuziva mudiki iye zvino wobva wamushwapura, womutsiura, womusunga, kana chero. Chimwewo, kumuita kuti asange ari mumugwagwa. Iwoyo, anozourayiwa. Ndizvozvo here? Saka, ndiyo nzira yaunofanira kuita nayo evhangeri. Unofanira kusunza, pamwe nokusunda. Uye, woedza kuita zvese zvaunogona kuti uite kuti vanhu varambe vari mumutsara. Zvino ndinotarisira kuti munhu wese anozvinzwisisa nenzira iyoyo. Ini ndiri kungovimba kuti rimwe zuva panomushure mekunge zvose zvapera uye zvino kana zvidzitiro zvabviswa kubva pamberi pezviso zvedu tinozonzwisisa ipapo hama wei ini bhaibheri riya rakanaka iro ini nehanzvadzi wei ramakandipa sechipo chekisimusi iroro ringangove chinhu chakanaka chokuti ndichengete zvinyorwa zvangu imomo pane bhuku rakaita seiri kana ndichinge ndawana mukana wekuritaipa handidi kunyora nekuti ini handikwanisi kunzwisisa zvangu zvandinenge ndanyora pachangu zvinokochero munhu upiwo zvake angazozviitawo sei ndakavaudza kuti ndaiva nerunyoro rwekupfupikisa rwangu pachangu uye ndinofanira kurunzvera pachangu kuti ndione kuti chii chandataura uye ini ndichaita kuti ritaipwe rimwe zuva ibhaibheri rine mapeji asina kunamatidzwa kuita bhuku ayo aunogona kungotora seizvi ndine ndima mbiri pano mangwanani ano nzvimbo mbiri dzandiri kuda kuverenga kubva padziri uye mubhaibheri iri iro ravakandipa unorizarura seizvi uye unokwanisa kutora rimwe peji kubva kuna Genesi zvakazarurwa chero kupi uye waisa ose ari maviri pamwe chete uye waverenga kubva ipapo chaipo saizvozvo munoona uye zvadaro imwe nzvimbo iki kumashure kuno nechekumashure ine peji risina chinhu unogona kungodzokera kumashure chaiko kwaari kune magwaro ose akanyorwa pasi pamharidzo iyoyo nezvinhu izvi zvakanaka kwazvo saka ndinovimba kuti ndichabatsira kuhwina mweya mizhinji kuna Kristu naro mwari varopafadze mumwe nemumwe wenyu ndinoda kutaura zvekare nezvezvipo zvekisimusi zvakanaka izvo mumwe nemumwe akandipa church yakandipa sutu itsva oh ndinozvitenda zvakadini uye ndakawana masutu maviri matsva ekisimusi hama yangu church diki iri zasi kumakon Georgia zasi uku hama paum vakanditumira sutu itsva uye tabernacle yakandipa sutu itsva uye pane zvinhu zvakawanda zvakanaka zvakaunzwa uye nezvipo zvekisimusi zvakaita semari izvo boka rezvemitero yemihoro vanondiudza kuti kana chiri chipo chekisimusi uye chakanyorwa kuti chipo chekisimusi kana kuti chipo chebavhude chero chinhu unokwanisa kuchigamuchira kana zvisina kudaro kuti ndinozofanira zvinopinda pabasa zvinova zvakanaka uye zvechokwadi ndinotenda mumwe nemumwe wenyu mudzimai neni nevana uye isu tese tinoratidza kutenda kwedu kune mumwe nemumwe wenyu zvakanakisa toshuva kuti dai taikwanisa kudzokera uye topa mumwe nemumwe wenyu chipo tichidzorera asi haungokwanisi kuzviita izvozvo munoziva unongu ini zvangu ini handaikwanisa kuzviita izvozvo ndinoshuva kuti dai ndaikwanisa asi ini handingokwanisa ndine chokwadi chekuti munonzwisisa uye ndinoziva kuti ndiwo manzwiro ehama yangu yakakosha yakagara pano zvekare tinongonzwa kuti vanhu vanotida saizvozvo tinovatenda zvino ngatikotamisei misoro yedu zvino kuti tinamate uye togadzirira kuitira kutanga mharidzo mangwanani ano.
Into the presence of the living God we come now.
Muupo hwaMwari vapenyu tinouya zvino mukubengenuka uye nemukuvatya tinouya nemuzita raIshe Jesu tichiziva kuti hataikwanisa kuuya uye tichiti zvino baba heuno William Branham kana Omen Neville kana chero ani zvake watinogona kuve taizorambwa nekukasika asi tine kugutsikana kwekuti iye akati kana mukakumbira baba chero chinhu chipi muzita rangu munozozvipiwa saka handifungidzire kuti ndinogona kuwana ndichishandisa zita rangu chero chinhu kubva kwaari asi ndinoziva kuti pandinoshandisa zita remwanakomana wake ipapo ndinowana chikumbiro changu nekuti maari ndimo mandinovimba maari ndimo matinogara uye tichiva neupenyu hwedu uye tinotenda mangwanani ano mwari nekuda kwezvose zvavanoreva kwatiri uye ndihwo upenyu hwedu hwakazara uye nezvatiri ndinokutendai imi nechechidiki iyi uye nekuda kwemufundisi wayo uye nekuda kwematirasti nemadhikoni nhengo dzose uye ndinotenda nekuda kwemweya mutsvene unovatarisa dai mweya mutsvene mukuru iwoyo waramba uchivatungamira nekuvaratidza gwara munzira dzaungada kuti vafambe nemadziri ndichiverenga mumatestamende yekare neitsva uye zvakare muzera renaisiya uye kuti apo urwere pahwakarova pakati pevatsvene chechi yose yakaenda pamwe chete nemwoyo mumwe chete vakadana kuna Mwari uye chikumbiro chavo chakapiwa mumwe nemumwe wavo senhengo dzemuviri waKristu vachitsanya nekunamata uye Mwari vakanzwa vakapindura munamato. Baba, dai chechi inodiki saizvozvo yakasungwa muzvisungo zverudo mumwe kune mumwe uye nemweya mutsvene kusvikira yazova seimwe yeavo vekuti panenge pasina kusawirirana pakati pedu mugore iri riri kuuya dai pakangova nerudo uye une umwari uye nemunhu wese achifamba munzira yaKristu kusvikira vafambi vakawanda vakarukutika vari munzira vanozouya vachiponeswa. Dai zvikataurwa zvichinzi ukapinda pamikova yechivakwa chidiki ichi kuti upo hwaMwari hunosangana newe nekukuchingamidza kunotapira, bvisai urwere kubva pakati pedu Ishe. Uye tinotenda kuti tine mwoyo ine nzara yekunzwa shoko renyu. Rambai muchipa mwoyo yedu nzara yekuda imi Ishe. Sadhavhidhi wekare akati, senondo inotakwairira hova yemvura, mweya wangu une nyota yenyu. Tichifunga nezvenondo duku, mhembwe sekuidana kwataizoiita zuva ranhasi kuti inenge yabvamburwa nemhunhu uye inenge iri kubuda ropa, iyo iri kurasikirwa neupenyu hwayo, saka inofanira kuwana mvura kana ichitarisira kurarama. Kana ichinge yangowana mvura upenyu hwayo hunodzoreredzwa. Dai tava nenyota yakadaro Ishe, kuti tinofanirwa kuva naKristu kana tichirarama. Tinofanirwa kuva naKristu kana tave chechi yatiri kukumbira. Kana tikararama upenyu hwatiri kuda kurarama, tinofanira kuva naKristu kana kuti tinofa. Zvino patinovhura shoko renyu mangwanani ano kuti tiwane kunyaradzwa uye nematombo ekutsika kuti zvitiswededze padyo naye, ndinonamata Baba kuti Mweya Mutsvene uzarure shoko kwatiri kuti isu Ishe sevaranda venyu tigoshongedzwa zviri nani kuti titarisane negore idzva, nekuti tinozvikumbira nemuzita raJesu Kristu. Amen.
Now, thinking this morning that
zvino ndichifunga mangwanani ano kuti pahwaro hwekuva gore idzva, ndakafunga kuti zvaizove zvakanaka zvichida kuti ndaizoisa parutivi mharidzo yangu yegore idzva kusvikira manheru anhasi, uye ndodzokera muno mune mamwe magwaro esunday school uye ndotora chidzidzo chekutaura nezvacho kwechinguva pane mumwe wemisoro yenyaya dzakakosha kwazvo dzandinoziva dziri muBhaibheri. Idzidziso iyo yakaparidzwa naShe vedu kutanga. Dzidziso yekutanga iyo yakaparidzwa naJesu. Uye ndinofunga zvingave zvakanaka kuita dzidziso yedu yekutanga kwegore. Zvino kuri kutonhora here kune ani zvake wenyu? Simudza ruoko rwako. Uri kunzwa kutonhorwa here? Ndafunga kuti ndazvinzwa kumusoro kuno. Doko, chero kupi kwauri, ingoita sekuwedzera kudziya zvishoma, nekuti ndiri kuchinzwa kuno chichitenderera. Ndinoziva kuti makasungirwa kuchinzwa kunze uku pamwe venyu imi vanhu, kunyanya vane vana.
Now, let us turn in our Bibles this morning.
Zvino ngativhurei mumabhaibheri edu mangwanani ano kuva Efeso chitsauko 4 cheva Efeso. Uye ngatitangei kuverenga pane yechi 11, ndima 11 yechitsauko 4 cheva Efeso. Uye zvadaro tiri kuzovhura zvadaro kubva ipapo kuna Johani 3:1 kusvika 12. Uye toverenga nzvimbo mbiri mugwaro tichiverenga zvino kubva pachitsauko 4 cheva Efeso uye ndima 11 tichitanga. Zvino wakapa vamwe kuti vave vaapostora, uye vamwe vaprofita, vamwe vavhangeri, uye vamwe vafudzi nevadzidzisi, kuti vatsvene vakwaniswe nekushanda kweshumiro, kuitira kusimbiswa kwemuviri waKristu, kudzamara isu tose tisvike mune pahumwe hwekutenda uye nekwezivo yemwanakomana waMwari, kusvika pane akakwana munhu akakwana, kusvika pachiyero chechimiro chakazara chaKristu, kuti isu kubva zvino tirege kuramba tichingova vacheche, tichizungunutswa kuenda mberi nekudzoka, uye tichingotakurwa nemhepo ipi neipi yedzidziso yekunyengera kwevanhu namano ane unyengeri, nazvo ivo vanovandira kuti vanyengeri. Asi kureva zvokwadi murudo, tizokura kuva maari muzvinhu zvose anova iye musoro, kunyange Kristu, nekuti maari mutumbi wese wakabatanidzwa zvakaringana pamwe chete uye wakasimbiswa neizvo zvinounzwa nenhengo imwe neimwe maringe nekushanda nekubudirira muchiyero chemutezo mumwe nemumwe, zvichiita kuti muviri uwedzere kusvika pakuzvisimbisa pachawo murudo. Zvino ndaverenga izvozvo kuitira kuti zvizokupai chimwe chinhu chekunzvera kana masvika kumba. Zvino ndichaverenga chidzidzo changu kubva kuna Johani 3, rugwaro runozivikanwa kwazvo. Zvino kwaivapo nemumwe murume wavafarise wainzi Nikodhimo, mutongi wa Vajudha. Iye akauya kuna Jesu neusiku, akati kwaari, Rabi, tinoziva kuti, muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Nokuti hakuna munhu unogona kuita zvishamiso izvozvo zvamunoita kana Mwari asinai.
Jesus
akapindura uye akati kwaari, zviro kwazvo zviro kwazvo ndinoti kwauri, kunze kwekunge munhu aberekwa patsva haangaoni ushe hwaMwari. Nikodhimo akati kwaari, ko munhu ungagoberekwa seiko iye ava mukuru? Ko angapindazve mudumbu ramai vake wechipiri akaberekwa here?
Jesu achipindura,
akapindura, zviro kwazvo zviro kwazvo ndinoti kwauri, kunze kwekunge munhu aberekwa nemvura uye nemweya haangagoni kupinda muushe hwaMwari. Icho chakaberekwa nenyama inyama, uye icho chakaberekwa nemweya mweya. Usashamiswa nokuti ndati kwauri unofanira kuberekwa patsva. Mhepo inovhuvhuta ichienda painoda napo, uye iwe unonzwa ruzha rwayo, asi hauzivi uko kwainobva kana uko kwainoenda. Ndizvo zviri mumwe nomumwe uyo wakaberekwa nemweya. Nikodhimo akati, akapindura akati kwaari, zvinhu izvi zvingaitika seiko? Jesu akapindura akati kwaari, iwe uri mudzidzisi wavaIsraeri uye hauzivi zvinhu izvozvi here?
Verily, verily, I say unto thee, we speak that which we know.
Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri, tinotaura izvo zvatinoziva, uye tinopupura izvo zvatakaona, asi imi hamunzwisisi kupupura kwedu. Kana ndakakuudzai zvinhu zvepanyika, uye imi mukasatenda, ko, mungagotenda seiko kana ndichikuudzai zvinhu zvokudenga? Zvino, Mwari varopafadze shoko ravo. Uye ndinoda kutora chidzidzo mangwanani ano chedzidziso yekutanga yaJesu. Dzidziso yekutanga yaJesu yaiva yekuti unofanira kuberekwa patsva. Ndiyo yaiva dzidziso yake yekutanga. Zvino nenzira yeSunday school, kuitira kuti handizoparidza kusvika pakuzvishoshomadza inzwi kuitira manheru anhasi, ndakafunga mumwoyo mangu kuti ichi ndechimwe chinhu chinoita sechisinganzwisisike, uye kuvanhu tinonzwa zvakawanda pamusoro pacho nguva dzose. Uye ndafunga kuti chaizove chinhu chakanaka mangwanani ano kana tikangonzvera chidzidzo ichi chizere tozvijekesa, uye iwayo ndiwo mavambo ekutanga. Unofanira kuberekwa patsva, uye chakadzika kwazvo.
And we find out that
weti tinoona kuti kune dudziro sezvazvinoreva dzakawanda idzo dzinoiswa nevanhu kwazviri. Hose machechi ese anoti unofanira kuberekwa patsva, asi imwe neimwe ine dudziro yayo yakasiyana kwazviri izvazvinoreva kuberekwa patsva. Ndinogona kuenda kuchechi yeMethodist mangwanani ano, ivo voti tinotenda kuti unofanira kuberekwa patsva. Unozvidudzira sei? Ndinoenda kuchechi yeBaptist, uye tinotenda kuti unofanira kuberekwa patsva. Unozvidudzira sei? Uye ndaizoenda kuchechi imwe neimwe, uye ndaiwana. Dai takaenda kumasangano ese mazana mapfumbamwe akasiyana-siyana emachechi, paizova nedudziro mazana mapfumbamwe dzakasiyana-siyana. Saka tichiona kuti pane dudziro dzakawanda dzakasiyana-siyana. Asi zvakadaro, iri dzidziso yeBhaibheri panofanira kuva, uye chiripo chokwadi pane imwe nzvimbo. Saka zvinorangarirai, harina kuti iwe unotarisirwa kuti uberekwe patsva, asi iwe unofanira. Zvino isu sevanhu vanotaura chirungu tinonzwisisa izvo, izwi rokuti unofanira zvarinoreva. Ndiko kuti zviro kwazvo unofanirwa kutozviita. Munoona, unotofanirwa, kwete unotarisirwa kudaro unozenge uri nani kana ukadaro, asi iwe unofanira kuberekwa patsva. Dai taingokwanisa kutora izwi iroro mangwanani ano, uye toripatsanura izvo zvarinoreva kuti izvozvo hazvikwanisike zvachose sei uye zvadaro kana zvine basa zvakadaro uye zvakakura kudaro kuti hazvikwanisike zvachose kupinda muumambo hwekudenga kana kutombouona kusvikira waberekwa patsva uye dudziro dzakasiyana-siyana dzakawanda kwazvo dzeizwi iroro kuberekwa patsva tinofanira kuzvitsvaga nemwoyo wedu wose kuti tiwane kuti zvinorevei.
There's not a person in here that wants to go to torment. There's nobody. And you don't drive hundreds of miles over icy roads.
Hapana munhu muno anoda kuenda kunotambudzwa. Hapana munhu uye imi hamutyaire mazana emamaira nemumigwagwa ine chando uye muchipedza zvinokuraramisai zvenyu mari yenyu kuti mugouya uchechikuno kuzongo zvakanaka toti kuzomhoresana maoko nevanhu kunyange muchifarira kuzviita izvozvo uye kuzonzwa mufudzi uye neni pachangu nevamwe vashumiri tichitaura shoko munozviwana izvozvo chero kupi kwamuri vafudzi vashumiri sezvatakangoita varanda vakristu asi pane chimwe chinhu chinokuzvivirai kuno uye kunzvimbo ino yakasananguka. Naizvozvo ibasa redu isu sevafudzi kuona kuti boka rino rawana chekudya uye kuti rawana chekudya chakanaka nekuti Mwari samasimba vachavhunza ropa renyu pamaoko edu. Pazuva rekutongwa tichakupindurirai. Saka tichiona mutoro uyu wakakura kwazvo uyo wakaiswa patiri uye Mwari vakatipa vanhu vanotida uye vanouya kuzotinzwa. Zvadaro tinofanira kupedza nguva yedu nguva zhinji tichitarira pamweya yenyu uye apo chinhu chidiki chekutanga chatinoona tichisimuka chisina kunaka ibasa redu kuuya kune munhu iyeye nekuti tiri vafudzi vari kutarira gwai iroro. Uye kana ndikaona gwai iroro richidya sora rinozoriuraya zviri nani kuti ndiridzinge kubva pasora iroro ndobvuta sora racho ipapo chaipo kubva kwariri kuitira risaende kwariri nekuti rinozouraya gwai racho. Uye kune sora rinozivikanwa kunyika dzekumadokero iro rekuti mhuka inokwanisa kuridya rinonzi lokoweed. Handizive kana paine chero munhu akambonzwa nezvaro kana kuti kwete lokoweed hongu biza rinokwanisa kuridya zvino hapana chaunozokwanisa kuita naro iro rinobva rava rinongopengereka haukwanisi kuisa chigaro pariri uye hapana chaunokwanisa kuita naro rinonzi lokoweed uye unofanira kuchengeta zvipfuyo zvako zvako zviri kure nesora iroro. Uye kana zvichizokonzera biza kuti ridye chimwe chinhu kana biza waro rinozodya chimwe chinhu chinorikandira muchinhano ichi mukukwakuka kwakuka uku handiti iwe waizonge uri mufudzi wemombe anonzwisa tsitsi zvakanyanya kurega biza rako richidya sora lokoweed zvinotaridza kuti hauna hanya. Uye mufudzi chaiye muranda chaiye wakristu anozova muenzaniso unonzwisa tsitsi wakristu kuona gwai richidya chimwe chinhu icho chinozoriita kuti ribve richienda kana kuriita mupanduki pamberi pamwari mutyori weshoko rake mutyori wemitemo yake. Haufaniri kuita izvozvo unofanira kutarisa izvozvo nepedyo. Saka tsidziso huru iyi yajesu iyo yakanyorwa pano pamberi pedu mubhaibheri unofanira kuberekwa patsva. Pane maitiro akasiyana-siyana azvo sezvandambotaura kumashure kusvikira ndafunga mangwanani ano nekuda kwevakawanda vanga vachindibvunza kuti zvinorevei uye kuti vangave mukristu chaiye sei. Zvadaro ndafunga kuti zvichida kuti taizongosvika pachidzidzo chacho uye ndochichitora zvakangojeka sekuziva kwandinoita kuzvipa kwamuri uye izvo hazvisi munzira yemharidzo zviri munzira yekudzidzisa Sunday school kuti vanhu vakwanise kunzwisisa mharidzo yacho. Zvino dudziro dzakawanda dzekuberekwa patsva uye zvino ndiri kutaura izvi uye ndinoziva kuti zviri kuenda patepi uye ndinoda kutaura izvi kuvafundisi zvichida avo vachagamuchira tepi ino ndinodayira kuti zvingangosiyana zvishoma kubva kune izvo zvinodzidziswa nechechi yemazuva ose ini ndinodzidzisa uye ndotenda uye ndinotenda ndinogona kuratidza zvakakwana nemagwaro kuti unoberekwa nemweya uye zvadaro wobhabhatidzwa kupinda mumutumbi nemweya mutsvene zvino vazhinji vavo vanodzidzisa kuti unongouya mberi uye wozivikanwa pamberi peungano nezvimwe zvakadaro semutadzi kuti unoda kugamuchira Kristu semuponesi wako pachako kuti ikoko ndiko kuberekwa patsva vazhinji vanotenda kuti rubhabhatidzo rwemumvura ndiko kuberekwa patsva uye vamwe vavo vanotenda kuti unoberekwa nemvura apo paunenge wabhabhatidzwa mumvura uye pane maitiro akawanda akasiyana-siyana azvo vazhinji vavo vakawanda vanotenda kuti kudzokorora chitendwa uye nekutenda padzidziso yechechi kungogamuchira uye woti ndinotenda muchechi tsvene yenhingi-nhingi uye ndinotenda mwari kuti ndivo muponesi wevanhu nezvimwe zvakadaro uye kubva nhasi zvichienda mberi ini ndave nhengo yechechi ino uye ndichiyanana nemakristu ivo vanotenda izvozvo kuti ndiko kuberekwa patsva uye kunyange chitendwa chavanodzokorora nemusoro handitendi kuti tinokwanisa kuzvitsoropodza zvimwe zvacho zvakachena uye zvitsvene zvimwe zvacho atori magwaro chaiwo asi gwaro racho harishandiswe panzvimbo chaiyo uye kunyange kushandisa gwaro ndinotenda kuti kuberekwa patsva chimwe chinhu chinopfuura izvozvo kunyange hazvo zvakanaka sei izvo zvaunogona kunge uri kureva ndinotenda chimwe chinhu kuti kuberekwa patsva kunopfuurira zvakanyanya zvinangwa zvenyu zvakanaka uye nepfungwa dzenyu mifungo zvinodarika izvozvo handidi kutaura izvi kuti ndive ndinomhura uye ini handikandi chero zvipomero zvipi hazvo pasangano ripi zvaro rechechi asi zvakawanda zvazvo zvinondifungisa nezvemujudha idiki inyambo uye handitende kuti nyambo dzinofanira kutaurwa papurupiti haisi nzvimbo yekutaura nyambo uye naizvozvo kuti ndiunze chirevo ichi chandinacho mupfungwa dzangu hazvisi kuitirwa kuve nyambo asi kuratidza chitaurwa cheizvo zvandinoreva kuti mumwe muprisita wekatorike dzimwe nguva akaenda kumba nemusi wechishanu nemumwe akanga atendeukira kuchechi yekatorike ari mutsva uye uyo akanga atendeukira kuchikatorike akanga abika hamu zvino iye akati baba ndine urombo shure kwekunge kurangarira kwangu kwauya pandiri chino chishanu asi tinotenda kuti zvichienderana nedzidziso yedu huru yechechi kuti imwe nguva ndaive mujudha uye imi mukasasa mvura inoyera pandiri uye mukandishandura kubva pakuva mujudha ndikava mukatorike zvino ini ndichasasa shoma yemvura imwe chete iyoyo pane hamu iyi zvino ndogadzira hove kubva pairi zvino ndiko kutaura kuti izvozvo hazviite kuti ive hove ichiri hamu hazvina basa kuti mvura yacho inganyepira kuva tsvene zvakadini uye zvisinei kuti tinoedza zvakadii kufunga kuti takarurama mukutaura chitendwa kana kujoina chechi uchiri zvawakanga uri kusvikira wazvarwa patsva chaizvo nemweya wamwari hazvikushandure. Chitendwa chako, kujoina church, kana kushandura pfungwa dzako, kana zvinangwa zvako zvakanaka, nyangwe zvakanaka sezvazvinogona kutaridzika. Zvakadaro, hazvina kururama. Pane chimwe chinhu chinofanira kuitika. Kuberekwa patsva chiitiko. Chimwe chinhu chinoitika. Saka, hazvisi izvozvo zvinounza kuberekwa patsva. Zvino machurch akasiyana. Vangati, zvakanaka, iwe gamuchira izvi, kana kuti tenda izvo. Uye, zvakanaka, asi hakuzi. Zvino chekutanga, kumbodzokera shure. Chikonzero nei, chifanira kuzvarwa patsva, ndechekuti Bhaibheri rinotidzidzisa kuti taive tose takaberekerwa muzvivi. Tikaumbwa mukusarurama uye tikauya panyika pano tichitaura nhema. Zvadaro izvozvo zvinotiratidza kuti unhu hwedu chekutanga hwakazara nezvivi kutanga. Hatina kunaka kubvira pakutanga. Saka hatigone kukambira chero chinhu chipi neungwaru hwedu nekuperera kwedu, kana kuti tiri vakuru zvakadii, kana kuti tiri vadiki zvakadii, kana kuti chero zvimwewo zvakawanda, tose pamwe chete takatsveyama chekutanga. Uye hapana chinhu zvachose chatinogona kuita pamusoro pazvo. Iwe haukwanise. Jesu akati, ndiani pakuva nemufungo angawedzera chimwe kuchi chimwe chete kuchimiro chake, chiyero chimwe chete kuchimiro chake. Unokwanisa kutora pfungwa dzose, wova nekurota kwadzo dzose, wodziverenga, wodzinzvera, wodziongorora nezvimwewo zvose, uye iwe haukwanise kuzvibatsira pachako napaduku pose. Saka izvozvo zvinongozvikandira kunze zvose. Ndinofara kwazvo kuti zvinodaro, nekuti dai vaiva kuri mune imwe pfungwa yekuziva chimwe chinhu kuchenjera, isu vanhu varombo vasina kudzidza taizosiyiwa kunze zvekuti hataizova nemukana. Asi Mwari vakazvishandura, kana kuti havana kumbova nako nenzira yakadaro. Pamavambo, machechi anogara achiita kuti zviome, Mwari vanoita kuti zvive nyore. Saka, zvakadzikiswa pasi pane imwe nzvimbo, umo tose tinokwanisa kuona, tese tinogona kuva nako, ndikwani nani anoda. Zvino munhu mumwe haikwanisa kuponesa mumwe. Zvino hazvina mutsauko wazvinoita izvo. Zvinoedza kutaurwa nemunhu upi zvake. Hapana munhu anokwanisa kuponesa mumwe. Hazvina mhosva kuti akangwara zvakadii, kuti hofisi yake yakaita sei. Angave mufundisi, mupurisita, mubishopi, mukadhinari, kana papa, iye haakwanisa kuva nechinhu chimwe chete chokuita kuponesa upenyu hwemunhu upi zvake, nekuti iye mutadzi pachake. Akaberekerwa muzvivi, akaumbwa mukusarurama, akauya panyika achitaura nhema, iye murevi wenhema chekutanga. Saka shoko ripi zvaro raanozotaura rinozova renhema kana rakanga richipesana neshoko raMwari uye neurongwa hwaMwari. Asi Mwari vakagadzira urongwa hwekuti munhu aponeswe, uye munhu haakwanise kuwedzera chero chinhu zvacho kuurongwa ihwohwo. Ihwohwo urongwa hwaMwari, uye ndihwo urongwa hwatiri mahuri hwatiri kuda kunzvera mangwanani ano. Urongwa hwaMwari ndehupi? Ivo vakati, regai shoko remunhu wese zvake rive nhema, rangu rive rechokwadi. Naizvozvo, hatizova neushingi hwekushandura mutsara mumwe chete kuti tiuite chimwewo chinhu. Hazvina mhosva kuti tsika dzedu nezvimwe zvakadaro zvinoverengeka sei. Tinofanira kuzvikanganwa izvozvo. Iri ishoko raMwari, hazvigone kungoitwa neimwe nzira. Mwari vane urongwa. Ivo vakagadzira urongwa. Uye, rangarirai, kuchinhu chekutanga kusvikira iwe waberekwa patsva, hauzombonzwisise. Kaviri, ivo vakazvitaura, kunze kwekunge munhu aberekwa patsva, haangapinde muumambo. Kunze kwekunge munhu aberekwa patsva, haakwanise kunyangwe kuona umambo.
Now that's punctuated to the word
Zvino zvakasimbiswawo zvakare. Shoko racho mukuumba mashoko ose iwayo vanondiudza kuti vaitofanira kurinyora ivo uye apo pavanoti zvirokwazvo zvirokwazvo ikoko kusimbisa sezvakaita varaguru zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri uye shoko racho mune imwe nzvimbo kana kuti nzvimbo dzakawanda rinodudzirwa kunzi zvirokwazvo 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 ndinoti kwamuri ndiani akataura izvozvo kuti kadhinari mupurisita mufundisi muvhangeri papa here mwari pachavo zvino hapana pembedzo iye haazokwanisa nenzira ipi zvayo kwaita nenzira ipi zvachose haakwanise neimwe nzira ipi zvayo hazvina mhosva kuti iye mukuru zvakadini kuti zita rake nderipi kuti iye akakura zvakadini kana kuti ane mukurumbira zvakadini haakwanise zvachose kunzwisisa umambo hwamwari kusvikira iye aberekwa patsva ichi chidzidzo chakakura zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri tarirai endai munotora dudziro yechigiriki muchawana kwete kuona nemeso ako unoona nemwoyo wako munoona haukwanisi kuona umambo hwamwari nemeso ako nekuti ihwo umambo hwepamweya maona nemamwe mashoko haumbofi wakakwanisa kunzwisisa umambo hwamwari kusvikira waberekwa patsva chose hacho ichakavanzika chakaiswa pachena uye kana uchinge waberekwa patsva zvirongwa zveumambo umambo pachawo zvinova zvemazviro kwazvo kwauri kufanana nemuvaki anoda kuvaka chivakwa kunze kwekunge achigona kuverenga purani hapana chikonzero chekuti iye aedze kuvaka chivakwa kana asinganzwisise purani uye zvadaro kana achinge anzwisisa purani ipapo anobva aziva kuti anovaka sei chivakwa ndiyo nzira yazviri ndizvo zvinoitika pakuvaka umambo hwamwari unofanira kunzwisisa purani uye hauzoziva purani kusvikira waberekwa patsva uye kana uchinge waberekwa patsva zvino zvadaro woramba purani chii chinoitika mumwe musikana mudiki akanaka uyo munguva shoma yapfuura ndaimbofambidzana naamai vake pataive vadiki uye iye aiva mudzimai akanaka ane runako zita rake anonzi hafu zvino zita rake raimbonzi lee asati aroorwa apo pandaimbofudza Milltown Baptist Church ivo vakanga vari vekuunited brethren church asi ivo vaindida kwazvo uye mudzimai ndaimbofambidzana naye ivo vaigara kumashure uko kuseri kwehama right kuno uye ndaiwanzoenda kumba kwavo uye musikana mudiki wacho aive musikana mudiki anotapira kwazvo uye iye aive shamwari diki yechisikana kwandiri uye hama lee murume akanaka akatendeka kuchechi maonero echechi yeunited brethren uye humwe usiku vakandikoka kuti ndiende navo kumba uye kunogara usiku hwese uye ini ndikati hama marion ndichafara kuita izvozvo uye saka shure kwekunge shumiro yapera zvakanaka musikana nyani takapinda mumotokari ndokuenda hedu uye ndakatovhura magedhi 12 ndinotenda tichienda tichibhoterera nemudivi mechikomo uye tichikwira kuti tisvike paimba huu yekare yematanda zvakanaka takagara muchivanzi ndokumirira amai nababa vake nemunin'ina wake kuti vauye pavakauya tose takapinda ndokuva nekudya kudiki kwemanheru usiku ihwohwo amai vacho vakanga vabuditsa zvimwe zvinhu kunze uye ndokubva tadya zvino ini nababa vacho taive takarara pamwe chete muimba yepasi pamatiresi huru kwazvo yakazadzwa neminhenga uye nematiresi yeuswa iri pasi payo munoziva kurara kwakanaka kwazvo iyoyo iri nani pane chero matiresi idzi dzekare dzebeauty rest dzaunowana ndinokutaurirai izvozvo uye saka isu amai nevasikana vaviri vakakwira kuimba yekumusoro uye usiku ihwohwo pataive takarara ipapo hama lee vakarota uye ivo vanga vagara vachipikisana neni pamusoro perubhabhatidzo rwemumvura nemuzita raishe jesu kristu ivo vakanga vasingazvitendi uye ivo vaiva muvaki saka ivo vakati hama Branham ndichangobva kurota chiroto zvino ivo vakati ndarota ndaenda kumusoro kuNew Albany uye ndanga ndichivaka imba yemumwe murume uye iye akandipa purani asi pandaona imwe nzira yaakacheka nayo mahwindo ake uye akagadzira imwe nzvimbo ini ndikati izvozvo hazvina kuita zvakanaka hazvingagone kuve zvakanaka izvozvo zvinopesana izvozvo hazvina kuita zvakanaka saka ndakaivaka nenzira yandaifunga kuti yaive chaiyo zvino paakadzoka kubva kuflorida kubva kuzororo rake ndakanga ndatovaka imba yake yatova pedyo nekupera iye ndokutarisa kune imba yacho zvino ndokuenda achibva atora purani uye ndokutarisa ipapo ndokuti nai wavaka imba yangu zvisizvo uye ini ndikati kwaari kwete handina kuvaka imba yako zvisizvo ko zvakadii nenzvimbo iyi yakadai neyakadai zvakanaka iye akadaro izvo zvechokwadi hazvisi zveapo iye akati iputsire pasi kana uchitarisira kuti ndikubhadhare uchaivaka nenzira yakataurwa nepurani zvino vakati unofungei pamusoro paizvozvo hama Branham ini ndikati hane karukova kadiki kari kuyerera zasi chaiko kwemba ino zvino takaenda kwaruri ivo vakati ini handidi kuzoputsiswa kupi zvako musi iwoyo ini ndikati zvigadzirisei zvino ivakei maringe nepurani zvakabhadhara sei inongova nguva shoma yadarika mumwe wewavo zvadaro musikana wavo akaroorwa nemukomana akanaka murume akanaka iye anoshanda nemuchina nechekuno kunoitwa basa rezvikepe zvino mukomana wacho akanga adimurwa minwe yake kudai murume akanaka uye pane mhuri yakaisvonaka kwazvo vasikana vadiki vatatu uye mumwe wavo aka vese makristu uye vanoimba vari vatatu kana tikazomboita musangano pano vari kuuya kuzotiimbira uye mumwe wevasikana vadiki akadzidza zvakanyanya mumumhanzi wepiano uye iye aive mudzidzisi wemimhanzi yekare yakadzikama apo paakanga achiri mudiki aine makore 15 ekuberekwa uye vana kuchikoro vaiita jee naye pamusoro zvinhu zvakasiyana-siyana uye nekuva mukristu uye zvakapinda mutsinga dzake zvikamuita kuti abatikane zvakanyanya uye ndokurasika njere uye vakava naye muluvhi uye vakanga vachizomuendesa kunzvimbo inochengeterwa vanopenga nemuvhuro waitevera uye vairamba vana chiremba havainditendera kuti ndimuone uye ndakaendako semushanyi ndokugara padivi remubhedha nababa naamai zvino ndichiri ndakagara ipapo mweya mutsveni wakafamba uchipinda mune iyi our lady of peace sanitarium muluvhi umo navanoisa varwere vanohuta-huta uye kana pachine tariro kwavari zvadaro kana pachisina chavanokwanisa kuvaitira vanovatumira kuMadison Indiana zvino musikana uyu akanga achizoenda kuMadison vhiki iroro ivo iye akanga asisabatsiriki uye takagara ipapo chiratidzo chakauya pamberi pedu zvino ndokutaura kumusikana uyu nemuzita raIshe Jesu uye amai vacho vakandibata zvakasimba nechepaivhi ndokusveverera vakabata murume wavo ruoko uye ndokuti hasvimbobviri zvakakanganisa ini ndikati regai kungozvinetsa henyu achaita zvakanaka ndakabuda muchivakwa nekukurumidza usiku ihwohwo ne9 o'clock runhare rwakarira kana kuti ndinotenda yaive nguva shoma 9 isati yakwana ndisati ndauya kuchechi usiku ihwohwo waive musi wesvondo uye baba vacho nemwoyo wavo uchifara kwazvo vakati handina kukwanisa kuenda kumba ndakabata nhau dzakanaka hama Branham ivo vakati chiremba apinda uye akaongorora musikana wangu akati chii chaitika kwaari anokwanisa kuenda kumba mangwana apo amai vacho vakanga vakarara vari chitunha mavhiki mashoma apfuura havano vatatu vaya vakanga vari zasi ikoko musikana mudiki aingori akanaka sezvaaigona kuva iye nemukomana wake zvichitapira oh ndinokuudzai purani shoko ramwari ndiro iro rinofanira kutsanangura urongwa hwekuti tinofanira kuberekwa patsva sei chekutanga tinozvitora sevatadzi uye takakodzera kupiwa mhosva uye isu tese takaberekwa muzvivi uye takaumbwa mukusarurama hapana kana chinhu chinogamuchirika patiri pfungwa dzedu dzakaipa munhu wedu wemukati akaora kufunga kwedu nguva dzose kwakaipa kufunga kwese kwendangariro dzepfungwa dzemunhu kwakaipa iye mutadzi uye zvakare kuti mutumbi wedu hauna simba mwe wedu hauna kunaka uye isu tayangozara nekuora uye chinhu chinoora chingaunze sei chimwe chinhu chakanaka kubva mune chinoora regai titaure izvi kuti muna Jobho chitsauko chechi14 iye akati tichiona kuti munhu akaberekwa nemudzimai azere nekusuwa nematambudziko zvakadaro iye anobuda seruva anosvava uye zvichienderera mberi apo muprofita anoenderera mberi achitaura iye akati ndiani angaunza chinhu chakachena kubva pane chisina kuchena hapana mumwe ukadzikisa mugomo wako mutsime uye woburitsa mugomo wemvura uye haiyerere inonhuhwa ukatarisa mairi uye ine matope uye netwumakonye twudiki twuri mumvura iyoyo hapana nzira zvachose yekudzorera mugomo wako zvekare uye wawana mugomo wakachena tsime rese rakasvibiswa uye munhu wemukati wose pfungwa pamwe nemutumbi wemunhu zvakasvibiswa nechivi iye akaberekwa muzviri panyama akaumbwa mukusarurama uye akauya panyika achitaura nhema zvekuti munhu wake wemukati akasvibiswa hapana chakanaka mumwe haagone kudzikinura mumwe nekuti zvese zvakatsveyama uye haugone kutora mugomo wakazara nemvura pano iyo yakasviba uye nemumwe mugomo wakazara wakasviba uye waisanganisa pamwe chete unenge wawana kusvibiswa kwakawanda hapana kucheneswa kwazviri asi mwari vakatsunga kuponesa munhu ivo vakaisa pavari kusarurama kwedu tose murango wechivi apo pawakaberekwa mumurango wechivi rufu chivi rufu uye murango wakanga wakakura kwazvo zvekuti hapana kana mumwe wedu aikwanisa kubatsira mumwe saka paifanira kuva nemumwe munhu uyo aikwanisa kubhadhara murango uyu ko dai mangwanani ano murango wekubuda mukamuri ino waive zana remabhiriyoni emadhora hapana kana mumwe wedu aikwanisa kubuda nekuti hapana kana mumwe wedu akapfuma zvakadaro asi zvadaro kana mumwe akauya ainge akapfuma zvakakwana kuti bhadharira isu tese zvinotorera mumwe chete isu hatikwanise kuzviita zvakatorera mumwe chete uyo akanga akakodzera ndinoshuva sei kuti dai ndamira pano kwechinguva todzokera kumashure ndotora Rute naNaomi uye ndoratidza kuti mudzikinuri wehama aidini kuti adzikinure upfumi hwemuchakabvu aifanira kuva chekutanga akakodzera aifanira kuva hama yepedyo naizvozvo mwari mweya jehovha vakave hama kwatiri nekutora chimiro chenyama ivo vakava hama vaifanira kuva vakadaro zvadaro ivo vaifanira kuve vakakodzera zvino ivo ndivo vacho avo vakaburitsa tsime iro rakazara neropa rakatorwa kubva mutsinga saEmmanueri ivo ndivo vacho avo vakatakura kusarurama kwedu mufananidzo wakanaka vandinawo pano muna Nyumeri ndine magwaro angu akanyorwa pano pasi muna Nyumeri mufananidzo wakanaka wazvo uri imomo izvo zvose pamwe chete zvakanaka kana ukakwanisa kuzviona inyoka yendarira yakasimudzwa murenje kuti Israeri nyoka iyoyo kwavari yaiva kuruma kune rufu uye pakanga pasina mushonga pakanga pasina chiremba pakati pavo uyo akanga aine mushonga kana kuti chinorapa ivo vaiva navana chiremba pakati pavo asi kwete kuitira kuhumwa kwacho.
Sekungotaura kwandaita
hapana vana chiremba pakati pedu vanokwanisa kurapa chii. Kuruma kune rufu tose tine mhosva, tose takaumbwa mukusarurama, isu tose tine mhosva. Asi Mwari vakaitei?
They was guilty then death had to be paid, the penalty of death.
Ivo vaiva nemhosva ipapo, zvadaro rufu rwaifanira kubhadharwa murango werufu. Asi Mwari vakaita kuti Mozisi agadzire nyoka yendarira uye oiisa padanda zvaive zvisingakwanisi kuitwa nevanhu. Hapana mari yavaifanira kubhadhara, hapana zvachose, hapana zvitendwa zvavaifanira kudzokorora, hapana machechi avaifanira kujoina, kwaingova kutarisa uye vorarama. Munoona kuti zviri nyore sei? Tarisa uye vorarama. Rega kujoina chechi, hapana kakutekenyedza, haufaniri kunzwa manzwiro asinganzwisisiki. Ingotarisa uye vorarama, ndizvo zvoga zviri nyore kwazvo. Kwete kuti kana uchikwanisa kurangarira yese mirayiro gumi uchararama. Kwete kuti kana uchiziva mitemo yose chingo, tarisa uye vorarama, ndizvo zvoga zvawaifanira kuita. Uye munhu wese akatarisa paari akararama. Jesu paive pano panyika akati, akataura kuna Nikodhimo pano, iye akati, saMozisi akasimudza nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana wemunhu anofanira kusimudzwa. Saka anofanira sei? Nenzira imwe cheteyo kuitira chinhu chimwe chete, chinangwa chimwe chete, kuita basa rimwe chete.
Many times it's puzzled people when they see the serpent representing Jesus.
Nguva zhinji
izvi zvinovhiringidza vanhu
apo pavanoona nyoka ichimiririra Jesu. Nyoka yaimiririra Jesu mukudai. Makacherechedza here kuti nyoka yakanga yakafa? Makanga musina upenyu mairi. Jesu akafa. Sakaini paakauraya Abheri, Abheri akafira paaritari nechibayiro chake. Mushure mekunge Abheri apirisa chibayiro chake uye auraya chibayiro chake kuitira chivi chake, zvadaro iye akafira paaritari imwe chete nechibayiro chake kuitira kuti uberekwe patsva. Unofanira kufira paaritari nechibayiro chako, kungova wakafa chizva akanga akaita, uye unobva waberekwa patsva. Nyoka yakanga isina upenyu mairi. Uye iwe unoti sei? Yakanga iri yendarira, ndarira inomiririra kutonga, kutonga kwaMwari. Makacherechedza here muBhaibheri Testamende yekare? Aritari yaigadzirwa nendarira apo paipisirwa chibayiro. Ndarira inotaura nezvekutongwa. SaEria mumazuva ake akaenda kunotarisa kumatenga kuti aone kana paiva nemvura inonaya yakanga ichiuya mushure memunamato wake, uye akati, denga riri kutaridzika sendarira. Chaiva chii ichocho? Kutonga kwaMwari pamusoro pevanhu vasingatendi, nyika isingatendi, iyo yakanga yasiya Mwari. Kwaive kutonga kwaMwari kunge ndarira. Uye nyoka pachayo, chimiro chayo chaimiririra chivi chakatotongwa nechekare. Nekuti nyoka yakatongwa mubindu reEdheni, uye yaive nyoka yakatongwa. Uye kana tikatarisa pana Kristu, unoona murango mumwe chete oga, Mwari pachavo vakaitwa nyama. Mwari vachiuya panyika uye vakatora ndokuisa pavari zvivi zvedu tese, uye kutonga pamwe nehasha dzaMwari samasimba zvakadururwa pamuviri wake, uye ipapo wakabvarurwa pamuchinjikwa. Ndiko kutongwa chaiko. Akatsika chisviniro chehasha dzaMwari ari ega ari ega akafamba nzira yacho ari ega akafa asina rubatsiro kubva kungirozi kubva kune munhu kubva kune church yake kubva kuna amai vake kubva kuhama dzake kubva kuna baba vake akasiiwa namwari munhu nezvisikwa iye akafa ari ega kuti ratidza kuti kunyangwa zvisikwa pachazvo hazvikwanisi kutibatsira munguva yekufa hapana shamwari hapana muprisita hapana papa hapana mufundisi irwo rufu asi pakanga paine mumwe chete uyo akarutora kuitira isu hamuna upenyu munyoka yaive zviro kwazvo yakaomeswa ndiwo waive murango iye akafa kusvikira nyika yakazvinyarira pachezvayo iye akafa kusvikira nyeredzi dzakanyara akatambura kusvikira zuva rakatadza kupenya akatambura kusvikira mwedzi wakadzima mwenje yawo iye akatambura kusvikira kunyange zvinhu zvinobatika zvepanyika zvaive zvitema kwazvo uye zvakasviba zvekuti waikwanisa kuzvinzwa chakanga chisiri chinhu hapana mumwe chete ati ambotambudzika saizvozvo kana kuti angakwanisa kutambudzika saizvozvo hapana munhu anofa aikwanisa kupfuura nemo asi iye akatambura nazvo mwari vakaisa paari kusarurama kwedu tese uye vakaisa kutonga kwavo paari uye iye akatsika chisviniro chewaini chehasha dzamwari ari ega asina rubatsiro pakanga pasina chinhu chaizomubatsira mwari vakaisa murango zvinhu zvese zvaive pasi pemurango iwoyo uye hapana chaikwanisa kumubatsira nekuti tese tine mhosva hapana muprisita mukuru aikwanisa kunge akauya akamubatsira pakanga pasina chaikwanisa kumubatsira hapana papa hapana ngirozi zvinhu zvese zvakamira kumashure ndokuzvitarisa iyoyo ndiyo yaive nguva hurusa kwazvo yakambovapo munhoroondo yenyika akafa kusvikira musisina kana donhwe rimwe chete reupenyu rakasara maari akava senyoka yendarira achingova mudziyo wakaoma wakarembera pamuchinjikwa zvino mumasvikiro ekune kuberekwa uku hane masvikiro ekwakuri uye kuti uve unosvika kune kuberekwa uku iwe unofanira kupfuura nemumatanho zvakangofanana nechinhu chose zvacho chinorarama chero chinhu chipi chinorarama zvekare chinofanira kufa kutanga uye haugone kuchengeta mweya wako mumwe chete iwoyo haugone kuchengeta tsika dzako dzimwe chete idzodzo haugone kuchengeta pfungwa dzako dzimwe chete idzodzo unofanira kufa unofanira kufa sekufa kwaakaita unofanira kufira paaritari yake sezvakaitwa naAbheri negwayana rake unofanira kufa negwayana rako unofanira kufa kufa pamafungiro ako kuti uberekwe mukufunga kwake worega pfungwa dzaive muna Kristu kuti dzive mauri unofanira kufunga pfungwa dzake uye zvino hama hanzvadzi rega nditaure izvi zvakangwara sekuziva kwandinoita kuzvitaura ko ungafunge sei pfungwa dzake uye woramba shoko rake uye zvakadaro wozviti wakaberekwa patsva ingozvibvunza pachako mubvunzo iwoyo ko ungazviita sei haukwanise kana wakaberekwa patsva une pfungwa dzake kana pfungwa dzakristu dziri mauri zvadaro iwe uri chisikwa chitsva bhaibheri rinodzidzisa izvozvo uye kana chero hama ipi ichizoda hayo zvakanaka iwe wana chisikwa ichocho tarisa izwi iroro rekuti chisikwa mulexicon uye unozoona kuti izwi rekuti chisikwa imomo rakadudzirwa kana kuti rakaturikirwa kunzi chisikwa chitsva nekuti uri chisikwa chimwe munhu akaberekwa muchishuwo chekusangana kwemurume nemudzimai pano panyika uye zvino wave chisikwa chitsva chakaberekwa nemweya pfungwa dzako pachako dzakafa dzakanyatsofa kusvikira dzanyatsooma senyoka yendarira kana sekufa kwaakaita apo matenga nenyika zvinhu zvose zvakapupura kuti akange afa akafa kusvikira iye anyatsofa zvekuti ropa rake nemvura zvakaparadzana mumuviri wake. Rufu rwake rwaive rwakakura kwazvo kusvikira ndinoti nyika yakandekendeka, iyo yakazununguka, yakadedera kusvikira matombo akawa kubva mumakomo. Chii chaikwanisa kufa saizvozvo? Hapana papa ari kufa aizoita izvozvo, hapana mufundisi ari kufa aizoita izvozvo. Asi apo Mwari vari munyama pavakafa pamuchinjikwa, nyika yakandekendeka kuziva kuti shoko chairo raMwari rakataurwa, matombo nechina zvimiti uye tsvimbo nemiti zvakarembera muvhu nenyeredzi nemwedzi, shoko rake chairo rakataurwa rakaona musiki wavo achiva nyama uye chivi chikadururirwa paari. Hasha dzaMwari dzakadururirwa paari kusvikira mwedzi wakadzima chiedza chawo, zuva rikadzima chiedza charo. Nyika yakava nekundengendeka kukundikana, ingadai yakapamuka kuita zvimedu dai rakanga risiri ramangwana kuitira isu zvinhu zvose. Uye kana zvinhu zvinobatika zvake zvepanyika zvakatarisa zvichiona izvo zvakanga zvichiitika, zvakazvizunguza kusvika pachinhano ichocho, ko zvinofanira kuitei kwandiri newe? Ko mweya yedu inofanira kuitei apo patinotarisa toona izvo zvatakaitirwa naMwari uye izvozvo zvose zvaiva kuitira iwe neni? Ko zvinofanira kuitei kwatiri? Kuenderera mberi muzvivi here? Mwari havangatenderi. Asi kurega kuita zvivi uye wofa kuchivi, hamuoni here zvakaitwa nechivi kwaari? Chivi chakamuuraya uye iye akatora murango wechivi kuitira kuti agokwanisa kuunza kururama kwaMwari kwauri neni. Saka kana kururama kwaMwari kwauya kwatiri, chivi chinobva chafa mumitumbi yedu inofa. O ndinotarira muri kuzviona hongu kuti uberekwe patsva unofanira kupfuura nemuchinhano cherufu. Zvinhu zvese zvinodaro. Iwe tora tsanga yechibage, kana chibage ichocho chichitarisira kurarama zvekare chinofanira kufa kutanga. Kana tsanga yegorosi ichitarisira kurarama zvekare, hazvikwanisike zvachose. Nekuti chibage ichocho, gorosi iroro, ruva iroro, muti iwoyo, uswa ihoho, muriwo iwoyo, chinhu chese chinotarisira kurarama zvekare chinofanira kufa kutanga. Saka iwe unozozvipunyuka nepapi? Unofanira kufa kutanga. Unofanira kufa. Kufa sei? Kune zvauri pachako. Kufa kuzvinhu zvese kuitira kuti ukwanise kuberekwa patsva. Unofanira kuita izvozvo. Kana ukatadza kufa, haumbofa wakararama zvekare. Uye tarira, waiziva here kuti zuva rega rega chimwe chinhu chinofanira kufa kuitira kuti iwe urarame? Zvino kunemi maSeventh Day Adventists vari pakati pedu, vanhu vazhinji vanoti ini handingambopfuura sindi hama Branham, handingambouraya nondo kana tsuro hove, nekuti handitende kuti tinofanira kuuraya zvinhu. Hama yangu, waiziva here kuti miriwo nezvinhu izvo zvaunodya upenyu zvekare unofanira kuzviuraya? Zvino nzira yoga yaunokwanisa kuti urarame muupenyu huno, chimwe chinhu chinofanira kufa kuti iwe ukwanise kurarama neupenyu hwacho hwakafa. Zvino kana chimwe chinhu chichifanira kufa kuitira kuti iwe ukwanise kurarama neupenyu hwacho hunofa pano panyika, kurarama panyama, ko chimwe chinhu achaifanira kufa here kuitira kuti neupenyu hwacho iwe ugokwanisa kurarama zvemunaziyenda nakuenda? Ingozvibvunza mubvunzo iwoyo. Zvino iyeye wacho aiva Kristu, nekuti hapana mumwe zvekare asingafi. Mwanakomana ega ndiye ane kusafa, uye iye anozvipa pachake kwauri nekungomugamuchira. zvino tinofanira kufa zvino izvozvo hazvireve kuti zarura pedzi itsva zvino gore idzvarino iwe unoti hama Branham ndanga ndichiuya pano kwenguva yakareba ndanga ndiri nhengo yechechi gore rino idzva ndiri kuzozarura pedzi itsva uye ndotanga patsva hazvireve izvozvo kwete kuvhura pedzi itsva asi kufa chaizvo izvo uye woberekwa patsva maona unofanira kunyatsonzwa mhosva kana uchinge wamira muupo hwake zvisinei kuti unoenda nenzira yemethodist kana nenzira yebhaptist kana chero ipi nzira zvayo yaunoenda nayo unofanira kuva uine mhosva kwazvo uye uchinzwa uine mhosva kwazvo kusvikira iwe zvinozokuuraya ndizvozvo chaizvo zvichakuuraya upenyu hwako hwemunyika hunozofira ipapo unofanira kuzviona pachako uine mhosva kwazvo muupo hwamwari kusvikira upenyu hwako hwemunyika hwafira ipapo mubvunzo hwechivi unenge wapera kwauri kana uchinge wakamira muupo hwake paunotarisa saizvozvo une chokwadi chekurarama nekuti unofa uye nzira yoga yaunokwanisa kuti urarame zvekare ndeyekuva kufa kutanga kuitira kuti ukwanise kurarama zvakare zvino munoona chandiri kuuya kwachiri hamudaro here kuberekwa chii kuberekwa patsva chekutanga kufa kuitira kuti uberekwe patsva uye kana uchine zvinhu zvemunyika mauri hauna kuberekwa patsva uye ko iwe unozozviti wakaberekwa patsva sei asi uchiri nezvinhu zvemunyika zvakarembera pauri maona ungazviite sei mukristu wechidiki rimwe zuva boka revanhu handitauri kuti ivo havasi asi mukutarisa kune mimwe mifananidzo madzimai echikristu varume vechikristu vese murudo vari pamwe chete vakapfeka nhumbi dzekushambira nadzo vachitohwina maona zvinongova ivo vakati urwu ndirwo rudo chairwo ihoho utsvina chaihwo harusi rudo rudo runoratidzwa zvakasiyana kubva kune izvozvo mweya yedu yakaiswa nekutenda paaritari yake yendarira kutonga kwamwari uye chibayiro chedu chinotsva kusvika pakupera zvinorangarirai apo Eriya pasi pematenga aya endarira vakaisa chipiriso chamwari paaritari chibayiro chacho chikatsva chikapera Bhaari haana kukwanisa kugamuchira chipiriso chake handidi kutaura izvi asi ndinofanira kuzvitaura zvino apo paunoenda kuchechi uye kugamuchira zvitendwa zvavo nemhando dzavo dzerubhabhatidzo uye nechipiriso icho chaunofungidzira pachako kuiisa ipapo unogona kusimuka uchidedera uchitaura nendimi uchimhanya kwese kwese nepasi kana kuti ungangosimuka uchichema asi kana chipiriso ichocho chagamuchirwa namwari chinotsva chose nyika inenge yafa kwauri wakatofa nekuti isu tinozviona pachedu takafa takavigwa isu takafa uye takavigwa muna Kristu kuvigwa muna Kristu uye kunze kwaizvozvo zvadaro shure kwekunge tafa nekuvigwa uye tavanzwa muna Kristu zvadaro tinobva tasimbiswa nemweya mutsvene munoona zvandiri kureva zvino iwe wakafa mweya yedu yakaiswa pakutonga kwake kwamwari ndiyo ndarira kana mweya yedu yaiswa paaritari yekutonga kwamwari murango wacho waiva chii rufu uye apo paunozviradzika pachako paaritari yamwari iyo inova rufu rwakataurwa kune mutadzi ko ungasimuke sei kubva ipapo uri mupenyu muzvivi kana mwari vakagamuchira chibayiro zvajeka zvino here iwe unofa iwe chaizvo unenge watsva uchipera uye unenge washandurwa hapasisina chinenge chasara kwauri kunze kwechimiro chete icho chawakamira machiri senyoka yendarira sezvaiva Kristu pavakamutora akafa uye akatonhora kubva pamuchinjikwa iwe wakafa.
Because why? You're on God's altar of judgment. What is his judgment?
When the judge is past his sentence, ulipa altari ya mwari kutonga. Kutonga kwake, deku, kana mutongi achinge apa mutongo wake. Ko, murango we mutongo wake, deku, rufu, uye, paunuisa mwea wako pa altari yake, deku, tonga, rufu kwa uri. Zino, pasubata here. Oh, unogona kusimuka kuva ipapu, uye, weita chino chimwe chino. Unogona kutamba, mumwea. Unogona kuchema, se zoitwa, ni munu upi zake. Unogona kumanya uchikwira, nekudzika uripasi. Unogona kujoina church, zese. Unogona kuita chero cha unogona kuita. Ndili kutaura, nema Pentecost zino. Uye, utunyatsuenda hako, kunze uko. Kusibisa mzimai we mwe murume. Kuputa imba, ye mwe murume, amwevenyu imi mazimai. Ununyatsu zokira henyu, chisine ino kuti shoko rinu ya kwa muri. Zagadini, kuti muite zaganaka. Uye ne zinu, imi. Amuzori cherechadzi, amumbofi makarega, kuzirenyu kuti, rikure, madzimai. Kana izozo, amumbofi makapfeka zvakanaka, imi muchange, muchinge makangofana na chaizo nenyika, nekuti, amuna kufa kune nyika, na zvino, muri vapenyu, pamwe nayo, pamwe venyu imi varume, amumbofi makarega kunwa, kuputa. Amumbofi makarega, uchiva madzimai akaipa, anopfeka zvisina hunhu, apo, pamunoaona, mumugwagwa, pachinzvimbo, chekutendeutsa musana wako, ufamba. Uchienda, uchanguramba uchichiva, uchienda mbele, chakangodaro, nemaka yei, uchiri mupenyu pamwene nyika, na zvino, asi, kana chipiriso ichocho, ichinge chagamuchirwa, unenge wafa, ndizvo zvechaizvo, munonzwa zvandiri kureva here, munonzwisisa, zvandiri kutaura nezvazvo here, zvino, mweya wako, wakaiswa paaritari, iyoyo, yekutonga kwa Mwari, kwendarira, zvadaro, Mwari vanobva, vagamuchira zvino, zvinoratidza kuti, hausati, wakugamuchira na zvino, kana zvikadaro. Kana uchiri mupenyu munyika, Mwari havana kumbovira, vachitora. Zvino imi, vanhu, unotaura pamusoro pekuwana mweya mutsvene, uye kuti unofanira kumirira kwenguva yakareba kwazvo, hezvokaizvo, kusvikira Mwari vagamuchira chipiriso ichocho, kusvikira icho chaiswa pamitongo yake, ipapo, kusvikira kutonga kwake, kwanyatsouraya pfungwa dzako. Iwe, unokwanisa kutaura kuti, saka, ichavhura peji itsva, izvozvo, handizvo, zvakanaka, ndinoziva kuti, ndaimbosvuta, ndave kuzorega kusvuta, izvozvo kunyangwe, handizvo, kusvikira Mwari vagamuchira chibayiro ichocho paaritari yavo yendarira, aritari yavo, mutongo, mutongo wavo chii, rufu, ndiwo murango, mweya unotadza, zvinoramba zviri zvokuti, uchafa, handina hanyanga kuti, chii chawakaita. Jesus akati, azinji vachauya kwandiri nezuva iroro, uye vachiti, ishe, handina here kuita izvi, uye ndikaita izvo. Iye anoti, ibvai kwandiri, imi vaiti, nezvisakarurama, maona, kana chipiriso ichocho chichinge chagamuchirwa nemoto, uye chinokwira kumusoro zvakadai, uye utsi, unokwira kumusoro, iwe unokwira nechipiriso chako kuenda, kumatenga, uye unenge, wasimbiswa kubva kuzvinhu, chenyika ipapo, mweya wedu, uri paaritari yake. Chii cha unoitwa zvino, mushure mekunge wafa, zvadaro, chii cha unofanira kuita, ipapo iwe, unoumbwa patsva, iwe, unoumbwa patsva, pakutanga, wakaumbwa, mukusarurama, zvino waumbwa, mune chimwe chinhu chitsva, chinombova chii, shoko, rinorarama, amen. Oh, ndizvo, zvino zvishandura, zvino, hazvidaro here, zvino isu, tapfuura, nemukurwisa, mushure mekuona izvo, chaunofanira kuita, zvino, chii chinoitika, iwe unoumbwa patsva, mushoko rinorarama, chinombova chii, shoko, rinova benyu mauri, unotanga kuona zvinhu, zvakasiyana, paya, pokambenge usingakwanisa kuzviona izvozvo, zvino wave kuzviona, pane chimwe chinhu, chakasiyana zvino, chinoita kuti, magwaro ose, auye pamwe chete, chinoita kuti, zvinhu zvose zvipindirane zvakangonaka. Zvadaro, zvino, zvino chimwe chinhu chave kutanga kuitika. Zvino, unofa kune kufunga kwako. Zvino, unenge waumbwa nekuti tinoshambwa nemvura yeshoko. Ndizvozvo here? Chii chaunoita nemwana kana achinge angoberekwa? Unomugeza? Ndizvozvo here? Kana munhu achinge angofa kune zvaari? Aberekwa naMwari, anogezwa nemvura dzeshoko. Amen. Kana rikati, zita raJesu, iwe unoti, zita raJesu. Rikati, unofanira kuberekwa patsva, iwe unotaura. Chinhu chimwe chete, chero chipi icho, Mwari vanotaura. Iwe, wakagezwa nemvura iyoyo, yeshoko. Amen. You're ready now for life. Zino, unengu wagadzirira zino kuwe ni upenyu. Wagadzirira kuwa, kuchitanga zino. Zino waberekwa pacha. Waberekwa, mumuri ya mwari. Ni mubereke mucha. Hongu changamire. Badzidzisi vako, vaimbova. Zino wava. Na badzidzisi varipo, iko zino. Wavani mubereke mucha. Haukwanise kuberekwa. Usina mubereke. Saka, kana wakaberekwa, ukama wechechi. Ndizo za unova nazo. Kana wakaberekwa, mchitendwa. Ezo kaizo. Asi, kana wakaberekwa, muna mwari. Waka umu kwa mshokorake, unemubereki mucha. Anova mwari, akakadzirira. Kuita kuti shokorake, rizivikanwe pakati. Newe, oritaura. Kuburikiza newe. Oh, mubereki mucha. Mubereki, iye, ndi mwari. Iye, akakadzirira zino kutora shokorake. Iro, kaka taura ni chekari. Uye oriisa, mauri. Uye oriita kutu, rive ni upenyu. Maona, zino, unenga wava, nikuzidziswa kwako zino. Wakadzirira kutu, kuzidziswa zino, kuzidziswa. Pemwana, mshu chikamu chakaoma, abuka unufunga kutu, unufanira kuita ichi. Zino, shoku, roku tende uza, uye, roku ratiza. Chimwe ochinu, anditi, hivu, anotenda kutu, kudarika, izo zo hazina, kana mtsau kuwa zino ita, izo. Zavano tenda, izi ndizo zakataurwa na mwari. Iwe unofanya na kunge, ulipabasa na baba. Zino, wabakupere kubasa. Zino, wabakunge, wakarurama. Wabakunge, wakaskwatanuka. Iwe wava, ni mubere kimucha. Saka, kuri kutikane wabere kwa pacha. Uye, ni mubere kimucha. Zadaro, wavane hunu hucha. Unu wakare wafa. Uye, wavane hunu hucha. Wakambenge, uchienda na imwe nzira. Zino wavakuenda, imwe nzira. Wakambenge, uchienda ni nzira ii. Zasi, zino wavakuenda ni nzira ii. Kumusoro, zido zako zakateiwa, pina zinu ze kumusoro, zido zicha, iwe hauchati zinu ze munyika za chose, zido zako, zaka za mwari, auna haninga kutivano, wano tikubi, kutivano kuseka sei, uye vachiti iwe, uriwe mbiri ekari, kana chero za ziri, sa izozo, iwe, auna haninga, nekuti, wakabere kwa kuva kumusoro, uye zido zako, zakateiwa pa zinu ze kumusoro, mwari hava nyari newe, uye iwe, haunyari navo, ndizozo, saka, Waka, verenga ichi tauko 11, chiva Hebrew, ibo panu, ndinazo, zaka nyoru wapasi, kungoti sei, vaidini, panu mzua iroro, kuti waka zuhita sei, kuti evo, haidzengerera sei, waka feka matewe, ima kwai, muma gwenga, uye, basina kana chini, jezimwe zese, avo nyika haina kana, kuma kodzele, maona, zverengei, chinozo kuitirei zakanaka, uye unokwanza kuona ipapo kuti, panu waka dii, kana, unu wavo, washandurua, chii chino itika.
Now, what kind of nature have you got then, Brother Branham? His nature. If I had my father's
zino,
nature,
imando iye hunu. Damuna yo zino, hama Branham. Yeah. Hunu wake, da indagandine hunu wa baba wangu. Ipapo, da izo ita zino. Izo, za itwa na baba wangu. Asi zino, nekuti, daka bere kwa pacha. Zino endirana, nekuti baba wangu. Vaive ani.
If you just born in a church, you got a church father.
Kana waka ungo bere kwa, mchechi. Una baba we kuchechi. Uye, unokwanisa kuwadana kuti baba, kana uchida, unowadana chero zipi za unoda, nekuti, ndivo baba vako, asi kana baba vako vali mwari, uye, wakaberekwa, mumuri ya mwari, iwe, unotsvaga zvinhu izvo, zviri za mwari, ndizvozvo, zvadaro, uri mwana wa mwari, unhu wako, unhu wa mwari, zvadaro, apo vabu, oh, unowanzwa, vamwe vanoti, oh, cheche rinotenda kuti, mazuva ezvishamiso akapfuura, ko ungakwanisa kutenda sei, kuti mazuva ezvishamiso akapfuura, kana hunhu, chaiwo hwamwari huri mauri. Apo, ivo, munazvose zvavari, chishamiso, hunhu hwavo, chishamiso, tsika yavo, chishamiso, muumbwa, wezvose zvavari, chishamiso, ko iwe, ungava chimwewo chinhu, sei, asi, chishamiso. Kubere kwa kwako, pacha chishamiso. Iyo upenyu wako hucha, chishamiso. Unyambe hunu wako, chishamiso. Kuti unokwanisa kutarisa kumashure. Uye woti, chinuzia, zakafa, uhundio, wakarurama. Maona, wava chisikwa chicha, usikwa, kucha, chokwadi. Uye apu, pakabere kwa vanavese, vaive huku, kunze kwa mumwe chete. Ye aive chapungu, aive mchinda mdiki asinga mzgisi sike. Ye akanga akasiana za chose, asimunoona. Aka berekerwa, mune imwe mandu. Mbe une zai, zaive zakasiana, zakagadzira imwe shiri, yakasiana. Zecho kwadi, ye aitalizika, zino shamisa, aishibata ni nzira, inoseta. Kune vamwe vose, asi ye akanga, achimo shibata, siku sikwa kwake, nekuti, haikwanisa kuita chimwe chinu, zekari. Nekuti ye aive chapungu. Unu wake, waiva chapungu, Saka ndizo zvoga zvaikwanisa kuva aiva chapungu asi kune vakawanda vavo kunze uko mumasangano aya ivo chaizvo izvo zvapungu asi hazvingotaridzike zvakanaka kuvaona vakarara vachizorora mumatope uye nemuzvinhu zvenyika maona ndizvo ivo ibasa redu kuenda kunovatora rimwe zuva mai chapungu vekare vakauya uye munofunga kuti huku iyoyo yaikwanisa kuramba yakachichengeta chiri pasi here hazvina basa kuti iyo yakakekedza zvakadini zvakanaka sei iyo yakati uya pano mudiwa ndawana chimwe chinhu pano chaipo uya ini zvangu zvido zvacho zvaive pazvinhu zvekumusoro uye icho chakaenda kunosangana nacho hapasisina zvachose zvemasangano kwachiri haukwanise kuchidana kubva kwariri munhu akaberekwa namwari haukwanise kumudana kuti adzoke kutsvina yakaora yechivi zvachose iye akafa uye akaberekwa patsva iye ava chisikwa chitsva ava neunhu hwechapungu iye anofanira kuenda kumatenga uye obhururuka anofanira kuenda kumusoro uko kuna mai vake mubereki wake uye ndiyo nzira iyo iwe munhu anotenda anoedza uya ujoine chechi yedu zvino izvozvo kupengereka zuva zvino kana chapungu chidiki ichocho chinokwanisa kunge chakamira kunze uko zvino chikanzwa mai ivavo vachichema uye chikatarisa kwese kwese chikati ndekupi pano zvichida ivo vakachema seizvi kune chapungu chidiki jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi uye amai ndokuti mazuva ezvishamiso akapfuura mazuva ezvishamiso akapfuura hakuna chinhu chakadaro ikoko kupengereka ini zvangu handiti hamaigona kuchibata zvachose ndiri kungochinzwa chichiti amai ko ndingasvike sei kumusoro ikoko ingofambisa mapapiro ako mudiwa ndizvo zvoga zvaunofanira kuita uri chapungu ingofamba nekutenda ko zvichaitika sei amai handizive ingoramba uchifamba euno achiuya kufambisa mapapiro ake kekutanga kushoma akamhara pabango refenzi akakwira kusvika ipapo zvakadaro amai vakati ingoramba uchiuya ndinozokubata ndizvozvo unhu mutsva munhu mutsva sikwa chitsva unhu hwababa vako uye iwe unotenda pamwe nekuda shoko rese iro ravakataura shoko remunhu wese nderenhema rinopesana neshoko rino iri ishoko ramwari maona bhaibheri rakarurama handina hanya kuti chechi inotaura kuti kudii bhaibheri richiri rakarurama pauri nekuti unhu hwako hwakashandurwa zvino kana iwe una baba baba vekuchechi uchatenda muna baba vekuchechi ivavo asi kana una baba mwari uchatenda mushoko ramwari kana una baba muchechi uchatenda ivavo nekuti uri wehunhu hwavo ndivo baba vako asi kana baba vako vari mwari zvadaro iwe uchatenda shoko ramwari kana uri chechi iwe uchatenda shoko ravo uchatenda shoko rechechi uchava izvo zvinotaurwa nechechi asi kana wakaberekwa patsva ipapo uchatenda izvo zvinotaurwa namwari nekuti mwari ndivo baba vako kwete nyika kana zvitendwa zvechechi zvinondirangaridza rimwe zuva ivo muchivanzi vakati vaiva nedhadha iro raitevera dzimwe huku zvino dhadha munoziva raiva kamuchinda kadiki kanosetsa kune huku idzodzo iro rakaita sekukura nechekumusoro munoziva uye nemuromo wakakura munoziva asi kuti iro richiva nechekumusoro kwakakura iro raiva nemuromo iwoyo wakakura ipapo nekuda kwechimwe chinangwa uye ndiyo nzira ndinofungidzira kuti dzimwe nguva mukristu anotaridzika sekudaro zvishoma kungopengereka zvishoma asi izvozvo zviripo nechinangwa maona saka iro rairatidzika zvinosetsa chero bedzi iro rakanga richimhanya mhanya nehuku uye iro raikwanisa magarikuni nezvimwe izvo zvaiva nemuromo wakaita mudiki zvishoma uye idzo uye apo zvinhu zvadzaiita uye dzakanga dzisina kuumbwa sedhadha iroro rimwe zuva amai vakaritungamirira neboka rehuku pamwe naro kunze kusedi iro raigara riri kumashure shure unoziva zvakaita saizvozvo rakanga risingatombotaura saidzo mutauro waro wakanga wakasiyana zvakange zvisinganzwisisani ndiyo nzira imwe nemukristu kana achinge aberekwa patsva munoona iro rakabuda muzai rakasiyana ndizvo zvoga maona zvichida iro rine ndinotenda kune akawanda awo kunze kuno mumachechi aya emasangano anova madhadha echokwadi asi iwo ane mutungamiriri ari huku ndizvozvo chaizvo saka iwo haari wani izvozvo zvinonzwika sekutaura kusina kuremekedza handireve kuti zvive zvakadaro asi ndiri kuedza kutaura zvine basa rimwe zuva yakaritungamirira nechekure zvishoma seri kwechikwere kwaiva nemvura yaiyerera ichidzika seri kwechikwere hongu chimwe chitubu chaibuda kahova uye iro rakanga richienda ikoko richitsvaka kunzwisisa kuti zvinombovei zvose izvi munoziva richitevera huku pamwe nayo uye hongu iro rakanga risingafarire zvekudya izvo zvadzaidya zvakanga zvisingataridziki zvakanaka kwariri zvinhu izvi zvekare izvo zvadzinoita zvakanga zvisingataridzike zvakanaka saka shure kwekanguva zvakaitika kuti iro rakafemedza izvozvo zvanuwirira zvakangonaka ko zvabva nekupi o mhepo shoma iyo yekudenga bata mweya mushoma uyo chimwe chinhu icho chiri kuvandudza mharidzo inoenderana newe iyo inorova ichidzika mukati kunonzwa shoko ichibatirira pacharo mushana wekudenga iro rakafunga o pane chimwe chinhu kufemedza kuya andawana inoenderana nemasikirwo angu iro rakaifema zvekare iri kune imwe nzvimbo zvino haukwanise kundiudza iri pane imwe nzvimbo ndinoziva kuti kune chimwe chinhu kune imwe nzvimbo icho chandiri chikamu chacho kwete kune chitendwa ichi maona munoziva zvandinoreva here iro rakanhuhwidza mvura uye munhu hwaro raiva dhadha saka dhadha nemvura zvinongoenderana pamwe chete ndiyo nzira iyo mutendi namwari vanoenderana pamwe chete zvakanyatsonanga iro rakawana mumwe munhuwi wayo wakakura uchiva nesimba rakawedzerwa mushure mechinguva mhepo yakatanga kuvhuvhuta semhepo huru inovhuvhuta munoziva yakatanga kuvhuvhuta ichitakura mhepo kubva mumvura ichiuya kwariri rakanga risingachakwanisi kuramba rakamira zvakare rakaenda zasi richidzika mhiri kwechikomo wabu 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 richingu munoziva richienda hongu 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 murume mudiki iwoyo wakasimudzwa mudenga munoziva iro rakanhuhwidza mvura huku iye yekare ikati iwe mupengereki dzoka kuno hazvichisina basa zvachose rakange ratonhuhwidza mvura rakanga riri munzira yaro kuenda kumvura pane tsime rakazara neropa rakatorwa kubva mutsinga raemanueri umwe vatadzi vakasvetukira pasi pemafashama uye vanorasikirwa nemakwapa avo ose ekudarika mukristu chaiye haadi kuva nechekuita nenyika havadi kugara pano zvisina tsarukano uye vasingazive kuti vari kupi uye nhasi vari mumethodist uye mangwana vari mubhaptist nemupresbyterian nemupentecost nezvimwe zvakadaro o hama izvozvo zvinosiririsa mukristu chaiye anoda kuwana kufefetera kwemweya kufefetera kwamwari muupenyu hwake chimwe chinhu chinomuita chisikwa chitsva ipapo paanongokwanisa kuwana pekubuda napo anozotyaira kudarika nemunzvimbo dzine chando kana chero chinhu chipi zvacho kuti asvike kwairi hutu anobva aenda nekuti iye idhadha kutanga kwacho hongu kwete chitendwa kwete 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 uye kana iwe uchiri kuda zvinhu zvemunyika wakanyengereka chipiriso chako hachina kugamuchirwa nazvino unhu hwako hauna kushandurwa zvino unoziva here kuti zvinorevei kuberekwa patsva unoona unhu hwako hwashandurwa unobva wava chisikwa chitsva unofanira kufa kutanga uye zvadaro wozvarwa patsva ndinoziva kuti ingwa yekuti ndivhari asi chingondipai maminitsi mashoma ndichamhanya nezvinyorwa izvi nekukurumidza chaiko unoona unoona kana uchiri kuda nyika uye uchitaura kuti wakaberekwa patsva hazvine nekuti chii zvawakaita unokwanisa kunge wakachena unokwanisa kunge wakava nechando chakamhanya chichipfuura nemauri izvozvo zvakanaka handina chandinopesana nazvo vakristu vanochema uye vachiva nechando chinomhanya chichipfuura nemavari uye iwe unoti hama Branham ndakataura nendimi kungu izvozvo zvinokwanisa kunge zvakanaka uye izvozvo zvinokwanisa kunge zvakatongonakisa ndakatarisa kune mudzimai mudiki iye zvino uyo akauya kwandiri kwete nguva refu yapfuura nechiratidzo kana kuti chiroto chaakava nacho uye ini ndakawana midziro yacho zvakadaro zvinoita sekuoma kuenda kunotaurira mudzimai mudiki iyeye wemuparidzi wechipendekosti kuti akanga asina mweya mutsvene asi iye akanga asina asi zvadaro iye akazougamuchira munoona hongu zvakasiyana munoona hongu hakusi kutaura nendimi hakusi kutamba mumweya hapana kana chimwe chezvinhu izvozvo paunokwanisa kukuisa rufu uye nekuberekwa unhu hwashandurwa mazvibatiro ashandurwa zvinhu zvakare zvafa zvinhu zvitsva zvava zvitsva nyika yafa uye mwari vava mutsva mwari ndiva upenyu hwako uye nyika yafa kwauri zvino mazvibata here zvakanaka zvino teererai ndiri kuzongofanirwa kucheka zvishoma pano munoziva kuita kuti rukato rubve munzira madzimai nevarume vasingazoteveri shoko ramwari nedzidziso yake mushure mekunge vataura kuti vakaberekwa patsva pane chimwe chinhu chakatsveyama ndiri kuzotaura nemadzimai kwechinguva kana mudzimai uyo anoziva kuti shoko ramwari rinopomera bvudzi rakagerwa nekupfeka zvikabudura kupfeka midhebhe kupfeka zvinhu zvisina hunhu uye usina hunhu hwakakwana hwekurega bvudzi rako kuti rikure uye wopfeka mbatya dzinoratidzika semukristu wakanyengereka handina hanya kuti wakapfuura mune zvakadini unokwanisa kunge wakataura nendimi sekudurura nyemba padehwe remombe rakaoma unokwanisa kunge wakatamba mumweya kusvikira wazunguza chivakwa chose izvozvo hazvinei nechinhu chimwe chete chekuita nazvo zvinotaridza kuti rudo rwenyika ruchiri mauri apo mwari vanozvipomera izvozvo ivo vakati hazvina mudzimai anofanira kuva nebvudzi rake rakareba uye masikirwo pachawo anokudzidzisai kuti murume anofanira kuva nebvudzi pfupi nekuti mwari vari pamusoro pemurume uye murume ari pamusoro pemudzimai zvino kana mudzimai akagura bvudzi rake iye anozvidza musoro wake anova murume wake kana murume akarega bvudzi rake richikura zvadaro iye anozvidza musoro wake anova kristu maona regai madzimai enyu azvishongedze pachawo nezvipfeko zvakadzikama zvakachena zvakaita sezvemadzimai maona uye zvadaro musina hunhu hwakanaka hwokuita izvozvo isu toti kubwinya kuna mwari hareruya ndakataura nendimi hareruya kubwinya kuna mwari ndizvo zvinoratidza kuti mweya iwoyo uri imomo hwakasveyama unozogamuchira shoko nguva dzose kana huri hunhu hweshoko uye shoko inyama uye shoko rakanga riri mwari uye shoko ndimwari uye shoko riri mauri rinokuita kuti uve mwanakomana kana mwanasikana wamwari mwana wake uchitenda shoko rake ini handitende muzita iroro rekare raishe jesu kuti ndibhabhatidzwe mariri hareruya handina hanya kuti unoedza kuzvitsanangura zvakadini ini ndinotenda mufudzi wangu handirera mberi ndivo baba vako asi kana mwari vari baba vako iwe uchava mugwara reshoko ramwari muparidzi vazhinji vachauya kwandiri zuva iroro uye voti ishe ko handina here kudzinga madhimoni zita renyu vaparidzi handina kuita mabasa mazhinji makuru here vavhangeri vari mumunda ibvai kwandiri imi vaiti ezvisakarurama vana veupombwe ndizvozvo chaizvo kana wakaberekwa namwari wakagezwa mumvura dzeshoko wakapasanurwa kubva kuzvinhu zvemunyika uye uchitenda mwari iwe wakafa wakafa kune mafungiro ako pachako wakafa kune pfungwa dzako pachako wakafa kune zvimwe zvinhu zvese kunze kweshoko ramwari uye iro rinorarama mauri richishandazve kuburikidza nemauri richiratidza kuti ishoko ramwari iwe unoti ini ndakafa kune nyika hama Branham uye woramba shoko ramwari jesu akati zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda zvino tava kusvika pane kuti kuberekwa patsva zvinorevei maona uchingori nehasha uchiri kunyima wakasindimara mumwe munhu akataura chimwe chinhu pamusoro pako unosimuka ipapo chaipo wakatogadzirira kurwa uye zvadaro wakaberekwa nemweya wamwari here kwete mweya wamwari hauite sezvakadaro kwete mweya wamwari wakazvininipisa wakapfava unotapira unotsungirira ndivo mwari vanoda vane mutsa vanoregerera ndivo mweya wamwari oh hongu asi vachabatirira kusangano iroro uye votaura nendimi voprofita voita mhando dzese dzemabasa jesu akati ivo vaizvozviita vaine chimiro cheumwari vakabatirira kusangano nekuti ndiro baba vavo ivo vakaberekwa muna baba ivavo vesangano asi kana wakaberekwa namwari iri ndiro baba vako ivo ishoko shoko hazvina nebasa kuti une kutekenyedzwa kwakawanda zvakadii uchiri mwana wasatani kusvikira wava wakafa kune nyika uye wova mupenyu muna kristu teererai nekukasika zvino munhu wemukati akanaka kana akaipa rufu hari kumushandure ndanga ndine magwaro akawanda akanyorwa pasi pano pane ichi andanga ndichida kutaura nezvavo kuti munhu wemukati chii munhu wemukati chii ndiwe iwe uri munhu wemukati chikamu chiri mukati mako uye apo paunofa chero chimiro chipi munhu wemukati iyeye chaanenge ari machiri ndiyo nzira yaanoenda nayo anoenda kumagumo ake awaikwanisa kumudhonza zvisinei nokuti waizomuitira zvakawanda zvakadini munhu wemukati iyeye anofanira kushandurwa pano oberekwa patsva iwe unoti ko zvakadini mweya mutsvene hama Branham mweya mutsvene unokubhabhatidza kupinda mumutumbi kuitira basa asi unotenda kusvikira kuupenyu husingaperi uyo anonzwa mashoko angu uye achitenda kune uyo akandituma ane upenyu husingaperi maona zvadaro unobva wabhabhatidzwa nemweya mutsvene kupinda mumutumbi kuitira kuratidzwa kwezvipo nezvimwe zvakadaro asi iwe unotenda kusvika kuupenyu husingaperi uyo anotenda ane upenyu husingaperi uye apo paunotenda ndipo apo paunenge wafa uye waberekwa wavandudzwa chisikwa chitsva zvakanaka munhu wemukati zvinorangarirai akanaka kana akaipa rufu haruna chimwe chete chokuita naye rufu runongomutakura kumuendesa kumagumo ake mazvinzwa here uye kana uchine nyika uye nerudo rwenyika rwuri mauri ichafa newe nekuti nyika inofanira kufa mwari vakatuka nyika ndiwo urongwa hwenyika mwari vakaituka uye inofanira kufa uye kana nyika iyoyo iri mauri uchafa pamwe nenyika iyoyo ini zvangu handione kuti chingajika kupfuura ipapo sei maona uye kana akanaka akaberekwa namwari iye anofanira kuenda kuna mwari kana iye ari wenyika acharamba aripo kuti aparare nenyika kana ari wamwari iye achagara namwari akadzidza kana asina kudzidza akadzidza kana asingagoni kunyora kana kuverenga kana nyika ichiripo anofanira kufa uye kana nyika iri mumunhu wako wemukati uye shuvo yako iri yezvinhu zvemunyika iwe uchaparara pamwe nenyika izvozvo zvakajeka hazvina here zvinofanira kudaro iwe uri chikamu chenyika yakafa uye sezvo nyika yakafa iwe wakafa pamwe nenyika asi kana waberekwa patsva uri mupenyu pamwe nakristu uye zvido zvako zviri pazvinhu zvekudenga uye kwete pazvinhu zvemunyika asi kana iwe wakaberekwa patsva nemweya wamwari iwe unova chikamu chamwari uye uri wemuna ziendana kuenda pamwe naye zvadaro rufu harugoni kukubata kana uchinge waberekwa patsva iwe uri wemuna ziendana kuenda wakashanduka kubva pakuva chisikwa chenguva uchiva chisikwa chemuna ziendana kuenda iwe washanduka kubva kurufu kuenda kuupenyu ndiri kutaura pamusoro peziendana kuenda kubva kurufu rwemuna ziendana kuenda kuenda kuupenyu wemuna ziendana kuenda kana iwe uri wenyika iwe unofa pano pamwe chete nayo kana uchida bhaibheri rakati muna johani kana uchida nyika kana zvinhu zvemunyika nemhaka yekuti rudo rwamwari harutombori mauri haukwanise kuda nyika uye jesu akati haukwanise kuda mwari nepfuma pfuma ndiyo nyika haukwanise kuda nyika namwari panguva imwe chete uye uyo anoti anondida uye asingachengeti mashoko angu rinova bhaibheri murevi wenhema uye chokwadi hachitombori maari ezvokaizvo Branham tabanakeri uye nemi mose vanhu vakanaka ngatizviongororei rino igore idzva ngatitangei ngatiitei chimwe chinhu ngatiburitsei zvinhu zvemunyika kubva matiri kana zvichiri imomo ngatizvibvisei hongu changamire zvakanaka vanhu vanhasi ndinofanira kuti ndikurumidze vanhu vanhasi vanotora mhando dzese dzemweya ivo vanoendako zvino votora mweya wechechi ivo vanotora kunyange mweya iyo inozviti pachayo mweya yamwari yakaberekwa patsva asi ichiramba kuti shoko ramwari nderechokwadi mungazvifungidzirawo here mweya wamwari uchiramba shoko rawo pachawo kunemi vanhu vechikatorike roma katorike ndinoreva kudaro mungataure here chaizvo kuti makaberekwa nemweya wamwari uye motora zvitendwa izvo zvinova zvinopesana nebhaibheri uye moramba shoko ramwari uye motaura kuti imi maka mweya wamwari uri mamuri mweya uyo wakanyora bhaibheri iri waizoriramba here izvozvo zvaizova ini ndichitaura chimwe chinhu uye ndosimuka ndichinyepa zvinopesana nacho mwari vachitaura chimwe chinhu zvadaro votendeuka uye vonyepa pamusoro pacho apo bhaibheri rakati hazvikwanisike kuti mwari vanyepe nokuti ivo ndivo chitubu chaicho chezvokwadi yose imi mamethodist baptist makabhabhatidzwa mumadunhurirwa ababa mwanakomana mweya mutsvene uye munoziva zvakasiyana zvino here une bhaibheri rako iwe unongojoina chechi nekukwazisana ruoko iwe unotora tsamba yako kubva kune imwe kuenda kune imwe uye uchitaura kuti wakaberekwa patsva nemweya wamwari ko ungazviite sei uye zvadaro wotarisa muchiso cheshoko ramwari wozvidana pachako kuti mukristu akaberekwa patsva kana wakafa kune chechi wakafa kuzvitendwa wakafa kunyika wakafa kuzvimwe zvinhu zvese kunze kwamwari uye mwari ishoko hezvokaizvo ngationei ivo vanotora chero mhando yose yemweya ivo vane mweya yechechi vane mhando dzese dzemweya zvino nyatsoteererai vaprofita shoko ramwari rinouya kumuprofita bhaibheri rakataura kudaro zvino mukuvhara ndinongova nezvimwe zvezvitaurwa zvakati wandei pano kana zvakadaro zvatinoda kutaura uye zvadaro ndiri kuzodimura shoko rashe rinouya kuvaprofita chii chinouya kuvaprofita shoko rechechi rakauya kuvaprofita here shoko rechitendwa rakauya kumuprofita here shoko rashe chaiva chii muprofita akazarura shoko ramwari maona ivo vaprofita vaprofita vechokwadi zvino tine vaprofita venhema tiri kusvika kwavari munguva shoma asi muprofita wechokwadi shoko rechokwadi raiuya kumuprofita wechokwadi hazvaigona kuva zviri zvimwewo zvino chitendwa hachina kuuya kumuprofita sangano harina kuuya kumuprofita kwete asi shoko rashe rakauya kumuprofita uye iye akarizarura kuvanhu muprofita wechokwadi aive neshoko rechokwadi ko unoedza sei muprofita wechokwadi kana iye aine shoko rechokwadi zvino kana risiri shoko rechokwadi rinofanira kunge riri renhema kana richitaura chimwe chinhu chakasiyana neshoko iri uye iri shoko ishoko ramwari regai shoko remuprofita wese rive renhema uye shoko ramwari rive rechokwadi zvino kana shoko iroro richiuya kubva kumuprofita ishoko ramwari zvadaro iye muprofita wechokwadi nekuti shoko rinouya kuvaprofita vaprofita vechokwadi isu takagara tiine venhema vaprofita vechokwadi shoko rechokwadi vaprofita venhema shoko renhema zvitendwa zvedu masangano edu joina izvi taurai izvi tendai izvi itai izvi asi shoko rechokwadi rinouya kumuprofita wechokwadi uye anokutaurirai shoko rechokwadi ukatevera shoko rechokwadi iroro uye unowana chiitiko chechokwadi cheshoko nekuti shoko rinoitwa nyama mauri uye iwe unobva wava mwanakomana wamwari uye shoko ramwari riri kutenderera richibva chaimo muna mwari richipinda mauri nekuti uri unhu hwake mweya wake uri mauri uye uchaita mabasa amwari hareruya bhaibheri rakadaro ini zvangu vaprofita venhema vanounza mashoko enhema ko vanoitei vanova nekutekenyedzwa kwenhema vaprofita venhema vanochengeta shoko rechokwadi rakakwana kuti rive renhema vakambenge vasingazviite asi bhaibheri rakati unoda kunyura pasi gwaro pane izvozvo timotiyo wechipiri 3 munoona vaprofita venhema vane shoko rechokwadi rakakwana kuti variite renhema nekuti bhaibheri rakati vaizove nechimiro cheumwari kuti vave nechimiro cheumwari vanofanira kuva nerimwe raro sechokwadi chimiro cheumwari asi vachiramba simba racho simba rechii rekukuita kuti uswatanuke wova wakasiyana woshumira mwari kwete kuenda kumadhanzi nezvinhu zvemunyika bhaibheri rinopomera kuti usadimura vhudzi rako kunge vaprofita venhema vanoti hazviite mutsauko upi zvawo mumwe munhu akati kwete nguva refu yapfuura ndinotenda ndakazvitaura pano kumashure handizive akati ko naizvenyu seiko musingasiye madzimai nevarume vakadaro kwandiri akati hongu ikoko vanhu vacho vanotenda kuti imi muri muprofita ini ndikati handisi asi vanhu vanotenda kuti ndizvo muri ko sei musingavadzidzise kuti vanogamuchira sei zviratidzo kuti vanoita sei mabasa amwari akadaro ini ndikati ko ndingavadzidzise sei svomhu dzakaoma ivo vasingazive maabc avo maona maona ko ungatore sei mwana kubva kukireshi uye womupa dzidzo yekukoreji nhasi womudzidzisa kuyera square root here ko Ungazviite sei apo? Iye, zvasingazive kuti ABC zvinorevei. Munoziva here kuti ABC zvinorevei? Ramba uchitenda Kristu. Ndizvozvo, regai kutenda church. Regai kutenda chitendwa. Regai kutenda dzidziso dzavo. Tendai Kristu. Sei, kumuziva, kumuziva ndiwo upenyu. Ndizvozvo here? Kwete kuziva chitendwa chake, kwete. Iye, haana zvitendwa. Kwete kunyange kuziva shoko rake, kwete kuziva shoko rake. Unofanira kumuziva iye, kumuziva iye. Semuponesi wako, mukuberekwa pasha. SaJesu akataura, kuna Nikodhimo. Kana usinga, kwanisa kutenda, zvinhu zvepanyika izvo. Zvandino kutaurira. Ko, unozokwanisa sei kutenda zvinhu zvekudenga? Ko, uchazotenda sei zvinhu zvemweya izvo? Zvinopinda mumweya, uye nekuziva, nekuona zviratidzo, nezvinhu zvakadaro, kuisa chikoro muhurongwa, zvakadaro. Apo ivo, vasingatombotendi zvinhu zvepanyika. Havakwanisi kutombotenda zvokuti vapfeke hanzu zvakanaka. Havakwanisi kutombotenda zvokuti varege kusvita kwavo, uye kuti varege kunyepa kwavo, kuti vaise hasha dzavo parutivi, uye nezvinhu zvose izvozvo, kuita zvinhu zvose izvi, kana kurega kuchiva. Ko, unokwanisa sei kudzidzisa vanhu kuti vapinde mumweya apo ivo pane zvinhu zvose izvozvo zvichiri zvakarembera pavari? Hongu, oh, ini zvangu. Vaprofita venhema vane mashoko, chitendwa, masangano, kutekenyedzwa, zvenhema. Oh, rubidza Mwari, ndicho chinhu choga chaunofanira kuita. Unoda here kupfeka nguo yaEria, kubwinya kuna Mwari? Chinhu choga chaunofanira kuita. Kungova usina kana chinhu mupfungwa dzako, usafunga chimwe chinhu. Uye woti, oh, ndisadzei, ndisadzei, ndisadzei. Ndiyabhore, zvechokwadi, anozozviita. Uye zvadaro, iwe, uvimba neizvozvo. Oh, zvamhanya nepose pose pandiri, hama Branham, tazvinzwa. Oh, kubwinya kuna Mwari, haleruya. Uchizvetuka, kwira nekudzika, saizvozvo. Oh, ndakuwana, uye worarama semararamiro aunoita here nezvibereko zvavo? Muchavaziva, maona, munoona, kwete kutekenyedzwa. Oh, hama, unoda kugamuchira mweya mutsvene? Ingopfugamai pasi paaritari, uye moti, kubwinya, 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 kusvikira mataura nendimi. Aha, udzokera kunze uko, uye worarama chero nhando zvayo yeupenyu, kunyepa, kuba kana vakakutaurira nezvekubhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu. Uku kupengereka, chechi yangu inodzidzisa zvakasiyana. Uye woti, wakaberekwa patsva, wakagezwa nemvura dzeshoko here? Chimwe chinhu chakatsveyama pane imwe nzvimbo. Maona, unozotenda shoko rega rega nenzira yarakangonyorwa nayo pano. Jesu hatidi, uye hatidaro, uye iro, iro Bhaibheri rakati harina dudziro. Yepakavanda, Mwari vakaridudzira, uye izvi ndizvo zvariri. Ivo shoko, shoko ravo pano. Bhaibheri haritauri here muna wechipiri? Ndinotenda Petro wechipiri imomo. Bhaibheri harina dudziro. Yepakavanda, zviro kwazvo. Kwete, kwete pakavanda. Rakanyorwa nenzira iyo yarinozvireva nayo. Zvakanaka saizvozvo. Ingoritenda sekungonyorwa kwarakaitwa pano. Rinounza zvibereko zvakafanana.
False.
Zvino, vadzidzisi venhema vanounza kuberekwa kwenhema. Vaprofita vechokwadi vanounza shoko kuberekwa neshoko Kristu. Vaprofita venhema vanounza kuberekwa kwenhema, kuberekwa kwemachechi, kuberekwa kwezvitendwa, kuberekwa kwemasangano. Uye, hepano pauri, hama yechipentecost, kwenhema, kana kuti, kutekenyedzwa. Uye, waudza munhu kuti, iye ane mweya mutsvene, nekuti, anotaura nendimi. Ndakaona madhimoni achitaura nendimi, penzura, dzichirara pasi, uye, dzonyora nendimi, dzisingazivikanwi. Izvozvo, hazvireve chinhu. Munoona, unofanirwa kuve upenyu, nezvibereko, zvavo imi, muchavaziva. Hama Branham, unotenda here mukutaura nendimi? Hongu changamiri. Unotenda here mukudanidzira? Hongu changamiri. Kuva muKristu, ndinozvitenda izvozvo. Ndinotenda shoko raMwari, asi kana upenyu husipo, kuti uzvitsigire. Wobuda panze ipapo, uchizvitutumadza, kubwinya kuna Mwari, haleruya. Uye zvadaro, undiudza kuti, ndiye Kristu. Kristu aive akazvininipisa, akapfava, uye ari munyoro. Enda mune rimwe guta, uye ini zvangu, unofanira kutobviswa. Zvina pamapendekete, unoziva, uye zvinhu zvese zvinofanira kunge zvakangorurama, pasina kana kuunyana pasutu yako. Uye unofanira kuva nezvakanakisisa, kana kuti hautozombouyi zvachose. Wakavimbiswa mari yakawanda zvakadai, hauzokwanisa kuva nemusangano. Ini zvangu, masangano ose anofanira kukubhabhadzira kumusana. Hapana kana rimwe rawo rakamubhabhadzira kumusana, nekuti iye akanga ari shoko. Ndizvozvo chaizvo. nema dzinochengeta chokwadi chakakwana kuti dzigadzire chimiro cheumwari uye teererai zvino ndiri kutaura chimwe chinhu pano ndinoda kuti muteerere idzo mhando dzemaonero enhema munoziva kuti maonero enhema chii anotungamirira mamiriyoni evanhu kune kuberekwa kwenhema vadzidzisi venhema vanotungamirira vanhu kuti vatende mune kutekenyedzwa nekuti wagwina kwese kwese wava nawo nekuti wava nemanzwiro asinganzwisisiki achipfuura nepauri iwe waona zviedza pamberi pako uye ukava bofu ndokudzadzarika iroro ndiro bhachi raEria raiiswa pauri ndizvozvo wauwana unoziva kuti uri chii here uri mwanakomana wamwari ari kuratidzwa unozviwana uri papi wakakundwa ndizvozvo chaizvo kubwinya kuna mwari ndakaenda humwe usiku uye ndikava nechiroto hongu maona ndakaona izvi hongu imi hamutendi zviroto here hongu changamiri zviro kwazvo ndinodaro asi kana chiroto ichocho chisina kutsigira shoko ramwari zvadaro chakatsveyama ichi ndicho chokwadi pano garai mune iri hongu changamire kutungamirira miriyoni kune kuberekwa kwenhema ingofungai ndine chimedu chebepa icho chandanga ndiri kuzouya nacho kwazvinonzi baba vepasi rose vemachechi ese egreek orthodox neorthodox akataura napapa john wechi22 uye iye akati tinokwanisa kusazviona muchizvarwa chedu asi ukama hukuru hukuonekwa kwezvose zviviri protestanti nekatoriki huri kuuya pamwe chete ndakafunga mwari ngavarumbidzwe mumwe munhu akazvicheka kubva pabepa akanyorera kwandiri saizvozvo ndinotenda vaiva hama norman kana mumwe munhu akati hama branham nguva yapera kupfuura zvatinofunga tarirai kune zuva ranhasi gurukota rehondo uye mahofisi akawanda kwazvo akasiyana-siyana nemukuru wenyika uye nyika ino iri kutongwa nekatorike mune zvose teererai iwe unoti zvakanaka ivo makristu kuva mukristu kuva wakafanana nakristu kuva nemweya wake ndizvozvo here pano pane kusaremekedza chimwe chinhu chisina kuremekedza asi ndinoda kuchitaura vai vaidaidza nguruve kuti hwai zvaizoita hwai here hongu vai waiti nguruve ndangoneta newe kuti iwe unge uri nguruve ndinoda gwayana saka ndiri kuzokutora kuenda newe kunze kuno uye ndiri kuzokukwesha muviri wese uye ndiri kuzogeza meno ako uye ndiri kuzokukama vhudzi rako richidzika ndiri kuzokuita gwayana diki ndiri kuzokusungirira ribhoni diki repingi rakatenderedza huro yako uye uri kuzova gwayana diki pachinzvimbo chekuva nguruve iwe ukabva wauya uye woti gwayana iyo icharamba ichiti oink oink isunungure mudanga renguruve iyo inozodya tsvina yose yainogona kuwana ndizvozvo hakusi kuisasa hakusi kuiisa mumvura iko kufa nekuberekwa hongu changamiri woti ini hapana chekudya chandiri kuzokupa kunze kwealfalfa ndiri kuzokupa chikafu chemakwai ramba uchiipa chekudya chealfalfa iyo inoramba iri nguruve ndizvozvoga ndizvozvo here zviro kwazvo ndizvozvo handiti chokwadi iyo inguruve nokuti hunhu hwayo inguruve uye kana uchida nyika kana zvinhu zvemunyika iwe uchiri nguruve ndizvozvo chaizvo zvinotora simba ramwari kushandura munhu wemukati iyeye ifa kuhunguruve isa tsika dzako dzenguruve paaritari zviradzike pachako ipapo uye worega chibayiro chamwari chive kana kuti moto wekutonga uburuke uye ukupise kusvika wapera senguruve uye wokubereka patsva segwayana zvadaro iwe hapana tsvina yaunozodya hawaizokwanisa zvemudumbu mako hazvizokwanisa kuzvigayanisa hauna kunaka hazvidaro zviro kwazvo hazviite nguruve nekutaura kana kuti kuiita gwayana nekutaura kuti iyo igwayana saka munhu anonzi mukristu nechimwe chitendwa kana nekumwe kutekenyedzwa iwe unoti kubwinya kuna mwari hama branham ndakatamba mumweya usiku hwese usiku ihwohwo ndakataura nendimi ini zvangu hama branham ndiri kutaura kumapendekosti zvino ini ndakatamba mumweya ndakava nekutekenyedzwa zvinhu zvose saizvozvo asi ndinokutaurira iye zvino rega kuzotaura kwandiri pamusoro peizvo zvinhu zviya zvezita rajesu enderera mberi nguruve iwe uchiri nguruve ndizvozvoga makwai angu anonzwa shoko rangu ini ndoti asi hama tarira ndiwanirewo nzvimbo imwe chete iyo yavakambobhabhatidzwa nemuzita rababa mwanakomana mweya mutsvene mubhaibheri handina hanya nokuti izvozvo chinoitei hareruya ini hapana kana chinhu chandinoda chezvinhu izvozvo zvejesus only yekare ndiani akataura chero chinhu pamusoro pezvinhu zvejesus only ndiri kutaura nezvebhaibheri Jesus only iboka rezvitendwa uye neboka remasangano rimwe harikwanise kudaidza rimwe racho chimwewo chinhu nekuti ose ari maviri ari mazviri. Asi ndiri kutaura pamusoro pemakristu chaiwo echokwadi akakwana akaberekwa patsva nemweya wamwari uye madonhwe edova rekudenga ari muupenyu hwavo. Ndivo vandiri kutaura nezvavo. Kana iwe uri mumethodist uye une izvozvo, amen, chinhu choga chaunofanira kuita kunongedzerwa kushoko. Iwe unozoritevera sedhadha riri kuenda kumvura. Maona, zvinongova chaizvo izvo, ndizvozvo chaizvo. Vanhu nhasi vanoda nzira dzekudingurira, havadi ivo. Ivo vanofunga kuti unongozviwana munguva shoma. Kubwinya kuna Mwari chii ichochi? Chii chavanoita? Maniro anhasi ivo vari mune vari kunze uko mune kufanana nemamwe emachinda aya ayo avainavo sezviri vamwe vanhu avo handaikwanisa kudana mazita, asi handidi kuzviita nekuti izvi zviri patepu. Asi ivo vari mubhawa reusiku manheru ano negitari vachiriridza. Zvino mangwana mangwanani vanenge vakamira muchechi pane imwe nzvimbo vachiridza gitare rimwe chete iroro tsvina. Bhaibheri rakati muna Isaya chitsauko 28, matafura ese azere nemarutsi sembwa inoenda kumarutsi ayo uye nenguruve kumatope ayo. Ndizvo zvimwe chete zvavanoita. Sei ivo vachiri imbwa nenguruve? Ndizvo zvinovaita kuti vadzokere kumatope uye nekumarutsi. Muchiri havana kuberekwa patsva. Kana vakaberekwa patsva, ivo zvisikwa zvitsva. Unoziva chii? Une gungura kare iro hazvina basa kuti unoedza zvakadii kuti waigona kuripenda. Zvakangoita seruvara rweorivhi senjiva, zvakangoita rupfumbu senjiva chena. Woripenda muviri wese iro richiri gunguo mukati. Maona iro richiri kunhuhwa. Gora rakare zvakangodaro rinodya zvakafa zvoga, rinodya zvinhu zvakafa zvepanyika. Ndizvozvo. Asi unoziva chii? Njiva haitombosungirwi kugeza. Oh, haleluya! Muviri wenjiva, nekuti iyo injiva, iyo ine mafuta anouya nemuminhenga yayo. Iwo anongoichengetedza yakachena nguva dzese, nekuti anobva mukati achibuda kunze. Oh, sei gora rinoti anguwo zvekare ndakaisa mvura tsvene shoma hama yakazvigadzirisa? Kwete, haina kuzviita, nekuti iwo anobva mukati achibuda kunze, kwete kubva kunze achipinda mukati. Kuberekwa, Mwari varumbidzwe. Ini ndinoenda kuchechi sezvamunoita imi. Haleruya, chechi yangu yakangonaka senyu. Haleruya, isu tingori zvakanaka. Iwe gora, munoona ndizvozvo. Maona, basi njiva inoiswa mafuta kubva mukati. Mune imwe ine mhando yenhengo munjiva, iyo isiri mune shiri ipi zvayo. Yakadaro njiva kana hangaiwa, uye inozviisa mafuta pachayo kubva kunze. Inozvichengeta yakachena nguva dzose. Iyo haisungirwi kugara ichizvichenesa pachayo. Pane chimwe chinhu chiri mairi chinoichengeta yakachena. Oh, hanzvadzi wei, haleruya! Chimwe chinhu chiri mukati mayo chinoichengeta yakachena. Ndinoziva ndakajoina chechi chondirapfuura. Ini chokwadi ndikada kutora chinwiwa ichocho newe. Asi podya iyo inonhuwirira zvakanaka kwazvo. Oh, hanzvadzi, ndinoziva kuti ndiri wemberi yekare. Ndinofanira kurega vhudzi rangu kuti rikure. Zvino hazvina kuipa here? Unoziva madhiresi madiki akanaka andaimbopfeka, uye munhu wese achiti shiyo shiyo. Ndinofanira kuabvisa zvino. Unoziva ndakajoina chechi svondo rapfuura. Iwe munhu anonyadzisa zvinonzwisa urombo. Mvura tsvene yese iri munyika hayaikwanisa kukuchenesa. Asi hama, apo paunenge une chimwe chinhu mukati mako icho chinongozvigeza zvichibva nguva dzose, iwe ingomira wakadaro, uye icho chinogeza. Haufaniri kuudza wai kuti unofanira kugadzira. Ndiro dambudziko nevanhu vePentecost nhasi. Ndiro dambudziko neumambo hwese hwechikristu hweedza kugadzira chimwe chinhu. Wai haikumbirwe kuti igadzire makushe. Iyo inobereka makushe. Iwe unobereka zvibereko zvemweya. Iwe hauti kubwinya kuna Mwari ndinofanira kuita mutema kumeso, ndinofanira kuita izvi, uye ndinofanira kuva nekutekenyedzwa, ndinofanira kutamba mumweya, uye ndinawo. Kwete, kwete. Ingoberekwa patsva, uye zvinotora nzvimbo pachazvo. Iwe haufanirwe kuti ndingadzidze usiku hwese here, ndingaita izvi here, ndingaita izvo here, ndingajoine iyi here, uye ndikagadzire here chitendwa ichi? Ndoita zvekuzvirwadzisa here izvi? Bodo, bodo, ingofa ndizvo zvoga. Maona, berekwa patsva, uye zvinobva nemukati zvogadzirisa kunze. Maona, kusasa mvura shoma, uye, wova geza, sekungo shandura, nguruve, kuita gwayana, haukwanise kuzviita, asika na mukati, iri gwayana, zvadaro, haizove nguruve zvakare, maona, iwayo mashoko, asina kuremekedza, asi ina handina kudzidza, ndinongo panirwa kuzviita. Munoziva zviri ndanga ndichifunga ndakaverenga muupenyu hwaJohani Mubhabhatidzi rimwe zuva izvo zvaakataura izvo zvaakavadana imi chizvarwa chanyoka sei iye akakurira murenje munoona aiziva zvavaive tsika pasi nerutsoka rwako zvine simba zvino idzo dzinozomhanya kunohwanda imi chizvarwa chanyoka zvakare demo raiswa pamudzi wemuti muti nyoka matemo iye akataura pamusoro zvaaiziva ndiyo nzira yaunodzidza nayo mwari kuburukidza nezvaunoziva unoona nguruve negwayana hapana kana chinhu zvachose haugoni kugadzira unokwanisa kugeza nguruve iki iya yekare uye woita zvese zvaunoda kuita iyo ichingori nguruve iyo inofanirwa kuberekwa patsva isati yave gwayana nzira dzekudimurira manheru ano vari kunzi kuno nhasi vari kuenderera mberi ini zvangu zvino mangwana voda kuparidza vanhu vechipendekost vachivatendera kuti vaite izvozvo zvekare hongu ivo vanoda nzira yekudimurira kuenda kudenga hareruya zvega zvandinofanira kuita kuenda pasi apa uye ndongorega kufunga chero chinhu zvachose uye ndoti hareruya hareruya ndapfeka hanzu yaeriya ndiri kubuda kunze mangwana kunodzinga madhimoni hareruya hareruya ndinawo mwari ngavarumbidzwe paanondoenda ivo vanoda nzira yekudimurira kuenda kudenga vachitora zvakawanda zvenyika sezvavanogona kutora haukwanisi kutora chero chipi chayo hapana nzira dzekudimurira iwe unouya nenzira yekarivhari unouya nenzira yearitari yendarira unouya nenzira yenyoka yendarira iwe unofa unotofa chaizvo izvo mwari ko sei ndisingakwanisi kuzvitaura zvakanaka iwe unofa kunyatsofa kune zvauri pachako unofa kuzvinhu zvenyika uye uberekwa patsva amen hapana nyika zvinhu zvemunyika zvakafa hapana nzira dzekudimurira maona vanoda kuuya nekukurumidza havadi kukura tinokura munashe zvinotora kukura uye nechiitiko vanhu vanoudzwa kuti unze kumahombekombe ekumadokero zvino tine rubhabhatidzo rwekusafa tinokubhabhatidza mumvura iwe wodzokera pakuva jaya ipapo chaipo mhandara hongu changamire iwe unoramba uchiwana ivo vane hanzu dzaeriya vane vanakomana vamwari vakaratidzwa hongu changamire hama mwari vari kuwana vanakomana vakaratidzwa iye zvino kuratidza kuvataurira zvose pamusoro peizvi manheru anhasi uri mutadzi mangwana vave vanakomana vamwari vakaratidzwa hazvina maturo unozviwana kupi izvozvo mushoko vacheche havaberekwi vari varume vanoberekwa vari vacheche uye vokura kuva varume teererai kuno uku ingonditenderai ndingotaura ndichidzokorora uye ndoverenga chimwe chinhu kwamuri chiri muna vaefeso ndima 11:12 kusvika kuda pane 15 ndinotenda kuti ndizvo pane imwe nzvimbo nechemukati muno ngatitangirei pandima 12 kuti vatsvene vakwaniswe nekushanda kushumiro kusimbiswa kwomuviri wakristu kusvikira isu tose tisvike muhumwe hwekutenda neruzivo rwemwanakomana wamwari mune munhu akakwaniswa uye nepachiyero chechimiro chake uye neuzaro hwakristu kuti isu kubva zvino zvichienda mberi tirege kuramba tichingova vacheche tichizungunuswa kuenda mberi nekudzoka uye tichingotakurwa nemhepo ipi neipi yedzidziso teererai uye idzidziso ipi nekunyengera kunyengera kwavanhu namabasa ane mano nazvo ivo vanovandira kuti vanyengere asi kureva zvokwadi murudo uye mirai chii kureva zvokwadi iye ichokwadi murudo teererai muri kuteerera here itai ameni chii kukwanisa kukura kusvika kwaari chii mangwana kwete kura kusvika kwaari kukura kukura kusvika kwaari anova musoro kunyange kristu kukura maari pane ndinorangarira mharidzo yekutanga yandakaparidza ndakasimuka ipapo uye ini ndakafunga kuti ndaive ndaita zvakanaka chose uye chembere dzose dzakagara kwese imomo uye dzakachema zvishoma munoziva uye ndokuti mukomana akanaka kwazvo mufundisi wekare chiremba Davis vaive gweta rekare ndakadzika zasi uye ivo vakati ndinoda kukuona zasi uko kumba ini ndikati zvakanaka ndakapinda zuva raitevera unoziva ndakazara nemhepo ndichizvinzwa ini ndikati ndakaita zvakadini chiremba Davis vakati zvakaoresesa zvandati ndakambonzwa ini ndikati chii ivo vakati zvakaipisisa zvandati ndakambonzwa oh ini ndakadaro hama Davis munhu wese akanga achichema ivo vakati hongu vanochema pamariro vanochema pakubereka zvimwe zvese ivo vakati zvazviri bhiri hauna kumbobvira wataura kana chidembu cheshoko ramwari vakataura nezvevamwe amai vakanga vafanotungamira kana chimwe chinhu chakada kudaro uye ndokubva waita kuti munhu wese acheme vakati hauberekwe patsva nekuda kwezvinhu nekutekenyedza kwenyika ino unoberekwa neshoko vakati bhiri oh vakabvisisa mhepo dzose dzaiva mandiri ndinofara nekuti vakazviita maona maona kwete kusvetuka kukwira nekudzika kuchidanidzira handizvo izvozvo shoko ndiro rinopa upenyu shoko rakaitwa benyu kwete zviitiko shoko ivo vakati ndinorangarira nyaya yekutanga yandakamiririra bhili ivo vakati ndakarova pasimbi uye ivo vakati ndakati tarirai mudzimai anonzwisa urombo uyu oh ivo vakati tarira kuti anotaridzika sei uye murume wake akamushungurudza uye vakati ndakachema zvishoma ndokusimudza hengechefu yangu ndokubva ndangozvibata semamwe magweta ese vakati ndakafunga kuti ndaizopfuura nemumaitiro mamwe chete vakati mutongi anoremekedzwa ko madini mamutendera kurambana tarirai apo iye anoti murume wake akamurova musana wake zvakachinjika musana iye haana tombokwanisa kuzviona pasi pembatya dzake dzemukati ivo vakamurova zvakachinjika kumusana uye vakati ko madini mamupa mutongi wekare akangogara ipapo ndokutarisa kwakananga mberi gweta rakare raive rakagara mhiri kune rimwe divi rakanga rati kurei iro rikati mutongi anoremekedzwa kakawanda zvakadini kacha kwezvinhu izvi zvisina maturo zvichatenderwa nedare renyu kungoenderera mberi kwakawanda ndiyo nzira inoitwa nayo nevanhu vakawandisa kuenderera mberi kwakanyanyisa pasina shoko rakakwana useri kwazvo rekuzvitsigira kura o akatamba mumweya usiku wapfuura hama Branham zvaari zvakanaka kwete izvozvo hazvimuite kuti ave akanaka kwandiri kwete changamiri anofanira kukura kuongororwa kuedzwa achikura kusvika kwaari asiri mumbishi ndakanga ndichiverenga munhoroondo kwete nguva refu yapfuura ndiri kutora nguva yakawandisa here ndakanga ndichiverenga munhoroondo yechechi ndinotenda hanzvadzi Arnold kumashure uku vakandiitira amen rimwe zuva pane chimwe chinhu pamusoro penhoroondo yechechi iyo yavakanga vamboverenga ndakaona apo humwe usiku kwaive nemumwe mukomana muimba inogara vashumiri mumazuva amutsvene Martin kuti iye akati ishe vakandiita muprofita wekare kubva mutestamende yekare maona ndiri mumwe wevaprofita vekare zvakanaka handikwanisi kudana zita remubhishopi ipapo wechikoro chidiki ichi kaingova kaboka kadiki kakaita sekano pano handikwanisi kudana zita rake panguva ino asi aiva akadzidziswa pasi paMartin hazvina kunzwika zvakanyatsonaka saka dzimwe hama dzose dzakangomusiya ega iye akaprofita zvakananga akati manheru anhasi mwari vari kuburuka uye vari kuzondipa nguo chena kuti ndigare pakati penyu uye muchaziva kuti ndiri mumwe wavaprofita vetestamende yekare saka usiku ihwohwo 12 o'clock zvechokwadi zvakaitika manzwi akanzwikwa vanhu vachifamba-famba uye mukomana wacho akawana nguo yacho ivo vakati yakangochena sezvayaikwanisa kuva iye akabuda akati handina kukutaurirai here akati zvino imi mose muchitora zvandinokurayirai ini ndini muprofita wetestamende yekare asi bhishopi wekare haana kuzvitora sezvakangonaka rakanga risiri shoko vaprofita havagadzirwi vakafanotemerwa uye muprofita haaizozvibata saizvozvo pakutanga chibereko chazvo chakaratidza kuti zvakanga zvisiri izvo maona zvibereko zvakaratidza kuti akanga asiri muprofita munoona saka akati tichapedza usiku hwese mukutsanya nekunamata nekuimbwa kwenziyo zuva rimwe kana mamwe akapfuura mushure mechinguva mubhishopi wekare achinamata akati ishe mukomana uya nguo iya vakaitarisa havana kana charaimboziva kumboona chinhu chakaita sayo vanyori vakauya vakatarisa uye havana kumboona chero chinhu zvacho chakaita sayo heyo payakanga iri pakupedzisira vakazoziva murume mumwe chete aiva muprofita aiva Martin ivo vakati zvakanaka chinhu chimwe chete zvino chaunoita zvino kuti uratidze kwatiri pamagwaro iwe vakatsveyama wadii kuenda kuna Martin uye unomira pamberi pake womuudza izvozvo maona iye akati, oh, ndorambidzwa kumira pamberi paMartin, uyo ane goridhe rakanaka, haasha kuenda kumuchina, wekuongorora. Ndizvozvo, uyo, ane chokwadi, ndicho chikonzero ndichiva, nekupikisa, chero munhu upi zvake, ngauye, azondiratidza apo, rubhabhatidzo, nemuzita raJesu Kristu, rwakatsveyama, ndiratidze kuberekwa, kwaunako, kuti ufe, uye kana uchiri, nenyika mauri, iwe uchiri wenyika, ndiratidze zvinhu izvi, haufanire kunetseka, nekuda kwazvo, enda nazvo kumuchina wekuongorora, heuno muchina wekuongorora, maona, maona, ndizvozvo chaizvo. Saka ivo vakati, uri kuenda zvakadaro, uye rimwe boka, rehama, rakamusimudza, uye nguo ndokubva, yanyangarika, maona, vanhu vePentecost, havaizogamuchira, izvozvo nhasi here, oh ini zvangu, yaitaridzika sechinhu chechokwadi, asi iyo, yakanga isiri, maererano neshoko. Martin, akati Satan akauya kwaari imwe nguva, akapfeka korona huru, yendarama, dishongedzo, zvenyeredzi, zvitatu kana zvina, zviri mairi saizvozvo, zvichipenya, uye dzakanaka kwazvo, kuchinda mukuru kwazvo, akanaka, ane runako, akanyatsokamwa, zvakanaka uye, akashongedzwa, akapfeka nguo huru, yakanaka kwazvo, uye, shangu dzake, dzaiva mutsoka dzake, dzaiva dzendarama, akafambako, akati, Martin, unondiziva here, zvino vanhu vasingaone zviratidzo, izvi zvinogona kutadza, izvi zvinogona kutadza, munogona kutadza kuzvinzwisisa, munoona kuti zvinhu zvinouya sei kwauri mumweya yakasiyana siyana, uye kuti inonyengera sei. Bhaibheri rakati yaizonyengera vasanangurwa dai zvaigoneka, munoona, vasanangurwa ndiyo avo vakafanotemerwa uye vakaberekerwa chinangwa ichocho, maona, maona.
So he come to this elected, said, Martin, do you know me?
Saka iye akauya kune musanangurwa uyu akati, Martin, unondiziva here? Ndini Kristu. Iye akati, uchandiziva here? Zvino Martin akazeza, zvairatidzika, sanzwisisika, akamirira zvishoma. Uye iye akati, zvekare. Iye akati, hausi kundiona here? Ndini Kristu. Wandiziva here? Akazvitaura katatu kana kana paari. Kristu akati, kana kuti. Martin akati, Satan! Ndinokuziva, ishe wangu haasati apfekedzwa korona, na zvino, asi, vatsvene vake, vachamupfekedza, hero shoko, richidzoka. Ndipo apo chechi yeRoma, iyoyo, yakawana zvitendwa, yakawanda, mweya yakaipa ichipinda, inopesana neshoko, uye, haifanira kuramba shoko, kuti vatore chitendwa chavo, uye, vobva paBhaibheri, garai neshoko, ndiro tambo yeupenyu nhasi, kuchave nemweya inomuka, mushure mechinguva, iyo, inozonyengera, zvinhu zvese potse, Bhaibheri rakataura kudaro, sezvo, jani raJambure vakapikisa, Mozisi, ndizvozvo zvichaitwa, nevarume ava, vane pfungwa dzakapata, maererano nechokwadi, vanoita zvishamiso, uye, nukita mando dzose dzezviratidzo. Asi, garai neshoko iroro. Shoko rashe, rakauya kumuprofita. Uye, ivo, vakariunza. Uye, tinotenda vaprofita. Cherechedzai, hongu. Iye akati, ndinokuziva Satan. Akati, ishe wangu, hasi murume akakura saizvozvo. Ishe wangu, akaenda, akapfeka, nguo tsaru. Yekare, aine mavanga, ezvipikiri, muruoko rwake, asina kupfekedzwa korona. Aine mhotsi, dzevhudzi. Tineropa, uye paano zoka, acha uye saizozo, nekuti Bhaibheri rakati, acha zoka ni nzira imwe chete, yakaenda nayo, zvino, chinhu chacho, chakanyangarika, kubva paari, oh, ini zvangu, kuti iye anouya achipinda, uye, ungozviita kuti, zvive, zvakanaka kwazvo, oh, vakataura nendimi, ndivova, ndivova, ndivo vanhu, vakanaka kupinda, vose, vamati mamboona, regai, kutenda izozo, ivai, musina chivimbo nazvo, inotarira kuti shoko, harisi kukufinai.
Born Christians grow into the statute.
MaKristu akaberekwa, anokura muchimiro chaKristu apo. Havanorarama, vakaberekwa patsva, uye upenyu hwavo hunotanga kuumbika. Seka chechi, iwo hunotora chimiro, uye hwotanga kukura. Chinhu chekutanga munoziva, evano, vari muchimiro chakazara. Amen. Hezvoka izvi, zuva nezuva, gore negore, ivo vanoramba, vari vamwe chete, zvino, dzokai kushoko, kana muchigara mandiri. Ivo vanoti, ini ndakaberekwa patsva, haleruya, ndakajoina izvi, ini ndakajoina, handizive, gore rakapera, ndaitenda muzita raJesu, zvino, ini, ndakabva pazviri zvino, ini, ndinotenda izvi, ndaitenda kuti, vaifanira kurarama, wava mutsvene, asi, ini, ningi, anoti, vadzungairi. Vanokandirwa kwese kwese nemhepo dzese dzedzidziso, maona, hezvoka izvo.
But be born of the Spirit and grow into the statute.
Asi, berekwa nemweya, uye, wokura muchimiro chaKristu. Munozviona here, hama dau, kukura muchimiro chaKristu kuburikidza neupenyu hwako zvinoratidza sekunge kana wakaberekwa uri muprofita iwe ucharamba wakadaro kana wakaberekwa uri muKristu iwe ucharamba wakadaro kana muchigara mandiri uye mashoko angu achigara mamuri iri rinokukudza kusvika muchimiro chaKristu kwete rimwe gweta rechidiki riri kurova richidanidzira richichema richikuudza izvo zvimwe richiita manyawu yakawanda asi mumwe munhu akakura kusvika muchimiro chaKristu kuburikidza nemakore akaibva uye akaedzwa akamira pakutonga hakuna mumwe pana Kristu dombo rakasimba tinomira dzimwe nzvimbo dzese ijecha rinonyudza regai masangano ezvitendwa zviuye zviende regai zvitevedzwa zvichengetei ndakazvininipisa ishe nyatsogara naro shoko uye woramba uchienda mberi uchidarika nemurukova richatitungamira kuenda kumahombekombe chimiro chakazara zvinotarirai kana tichiona kuti zvinoita sei pano uye kuti haukwanisi kushanduka mushure mekufa zvino imi tarisai vanhu ava vanopinda vanowana kutekenyedzwa kwese uye nezvinhu vanomhanya zvobuda uye mangwana ivo vava zvakaita kudai makambozviona here mazana avo vaona uye munoona izvo zvinoitika uye zvino ko kana vanhu ivavo vakafa vari muchinhano ichocho rufu haruzvishandure saka makristu mukuvhara mashoko aya regai nditaure izvi ngatitendeukirei kwaari neshoko rake nekuperera kwese touya nekuzvininipisa semakristu uye toberekwa patsva nemweya wake uye kana uchinge waberekwa patsva unosimbiswa kuva mukristu nezvibereko zvaunobereka mazvibata here hanzvadzi pekenpo uri mukristu kuburikidza nezvibereko zvako zvaunobereka nezvibereko zvavo imi muchavaziva ndiko kusimbiswa unogona kusaziva maabc ako asi zvakadaro unogona kuva mudzimai kwaye mukristu unogona kuvengwa nenyika kana ukazviita nekuti chimwe chinhu chawakaita unofanira kudaro asi kana iwe uchivengwa nekuda kwake izvozvo zvakasiyana unogona kunge usiri unogona kunge usiri mudzidzi webhaibheri tarirai murume bofu uyo akaberekwa asingaone jesu akamupodza iye aive aberekwa kubva pakuzvarwa akange asina kana maziso uye jesu akamunatsa akamuporesa zvino murume iyeye paakange ave kuona uye vafarisi vakamuvhunzurudza vakati anga ari ani ivo havaikwanisa kuramba kuti chimwe chinhu chakange chaitwa zvino murume wacho akanga asiri mudzidzi webhaibheri iye haana kukwanisa kuita nharo sezvinoitwa nevaparidzi zvinhu zvidiki zvehunyanzvi haana kukwanisa kutsanangura kwavari iye akanga asingazive testamende akanga asingazive kuti mesiya aizozvarwa sei uye nemabasa aaizoita murume uyu akanga asingazvizive akanga asiri mudzidzi webhaibheri asiko iye akaitei ivo vakati ipa mwari rumbidzo isu tiri vadzidzi vebhaibheri uye tinoziva kuti iye mutadzi zvino murume wacho akanga asingakwanisi kuramba shoko ravo asi hezvinoi zvaakataura nemamwe mashoko kana ari mutadzi uye achiita izvi zvino chii chakakanganisika nemi machinda chii chakakanganisika nemi mose maona iye akati zvokuti iye mutadzi kana kuti kwete ini handizive handikwanisi kutaura izvozvo asi chinhu chimwe chete icho chandinoziva apo pandaimbova ndiri bofu zvino ndave kuona chii chaakanga achiita akanga asimbiswa ndizvozvo akanga ari kusimbiswa chimwe chinhu chakanga chaitika kwaari masikirwo ake akashandurwa kubva kurima kuenda kuchiedza kubva pakuve bofu kuenda pakuona uye munhu akaberekwa nemweya wamwari uye aimbove nechimiro cheumwari kuramba shoko racho uye nesimba racho uye kuti ati mazuva ezvishamiso akapfuura apo iye akaberekwa patsva anogona kunge asiri mudzidzi anogona kunge asingakwanisi kuritsanangura asi iye anoritenda kunge kana hama dzangu dzechitema nehanzvadzi pano vangandiregerera nekuda kwekutaura izvi imwe hama yekare ichitema yakanaka dzasi kumaodza nyemba vakataura nyaya diki nezvayo vakati iye akanga akatakura bhaibheri asi akanga asingatombokwanisi kuverenga zita rake uye iye akati mozi sei wakatakura bhaibheri iroro akati ishoko ramwari Ivo vakati, zvakanaka, vakati, unoritenda here? Iye akati, hongu changamire, chokwadi ndinoritenda, akati, ndinoritenda kubva, kwekutanga kusvika, kwekupedzisira, uye ndinotenda, kwekutanga zvekare nekuti, iro, rakanyorwa kuti, Bhaibheri dzvene, pariri, vakati, ko, unoziva sei kuti, iro iBhaibheri dzvene, vakati, ko, unoziva sei kuti, iro, rakadaro, iye akati, ndinongoritenda, ndizvo zvoga, zvaifanira kuva nazvo, iye aingoritenda, akanga asingazive kuti sei, asi, airitenda. Ivo vakati kwaari. Mose, unodaro, ungaite here chero chinhu chipi icho, chakanzi neBhaibheri uite. Hongu changamire. Iye akati, kana Bhaibheri, rakataura kudaro, ndaizvozviita, hezvokaizvo. Iye akati, zvakanaka Mose. Iye akati, zvino, ko, kana fenzi iyo yematombo apo, kana ishe, vakakuudza kuti usvetuke, uchipfuura, nepafenzi iyoyo yematombo. Waizodaro here, waizosvetuka sei, uchipfuura, nepa fenzi yematombo. Iye akati, ko Bhaibheri, rinoti, Mose, asvetuka achipfuura nepa fenzi yematombo here? Iye akati, asi ko, kana Mwari vaizotaura kwauri, uye, vokuudza kuti usvetuke, uchipfuura nepa fenzi yematombo. Iye akati, dai vanga vari Mwari, uye ivo, vakandiudza kuti ndisvetuke, ndaizosvetuka. Iye akati, ko, unozopfuura sei nepa fenzi iyoyo, isina uri mairi? Iye akati, kana vanga vari Mwari, ivo, vaizova neuri ipapo, apo Mose, paanosvika, ipapo, uye, ndizvo zvichaizvo, ndizvo. Iwe, shinga utore shoko raMwari, uye womira ipapo, zvino what? Ndizvo zvariri. Regai mudzimai muduku uyu, anonzwisa urombo anohuta-huta pano. Anofunga kuti, ari kuzofa, uye, zvimwe zvinhu zvese, zvakachema paari. Munoona, iwe, hausi kufa, what? Ko, ndingazviite sei hama Branham? Ingotora shoko rake, uye wotsika pariri, imwe nguva, kamwe. Ugoona, mira pashoko iroro, uone zvinoitika, uudza diabore kuti, iye, munyepi, wanga uri munguva, yekuguma kubara, makore, ose aya, une, anenge makore makumi mashanu, nemanomwe ekuberekwa, zvino, ibva pachinhu, chacho, ndi diabore, tora shoko raMwari, uye woti, nemavanga ake, ndakapodzwa, tarisa zvinozoitika, zvadaro, iwe, unozosiya, kufunga kuti, une chirwere chemoyo, nezvinhu zvose, iwe, hauna chirwere chemoyo, uye, nezvinhu zvese izvozvo, inema, iwe, haunacho, ingotenda shoko raMwari, ndizvozvo chaizvo, paunenge waberekwa patsva, Mwari, vanokusimbisa, ndiwo masimbisiro, ayo Mwari vanoita, zvisikwa zvavo zvose. Chii, nezvibereko zvavo, ndiyo nzira, yavanosimbisa shumiro yavo, ndizvozvo chaizvo, vose vevaranda vake, vanosimbiswa nenzira imwe chete, yavanosimbisa nayo, zvisikwa. Ko, unoziva sei kuti, iwo muti wemupichisi, nekuti, unobereka mapichisi. Ko, unoziva sei kuti, iwo, muti wemuapurosi, iwo, uri kubereka maapurosi. Ko, unoziva sei kuti, muKristu, zviratidzo, zvechiKristu, zvinoberekwa, kubva pauri, upenyu hwechiKristu, unobuda, kubva mauri. Ko, unoziva sei kuti, iye mudzidzisi, shoko, rinobuda, kubva maari. Ko, unoziva sei kuti, iye, muprofita, shoko, rinouya, kubudikidza naye, rinopupurira, kusimbiswa, rinozviratidza pacharo. Ko, iyo inova sei izvozvo, kana ichinge, yafa, uye, yova imwe chete. Ndizvozvo chaizvo, kana tafa, uye, tava chisikwa chitsva, muna Kristu, Jesu, tinotiisa, pane kudanwa kwedu, tinogara, nekudanwa kwedu, zvibereko zvemweya, zvinotitevera kana tiri varanda vake, kana tichinge, taberekwa patsva, zvibereko, zveupenyu hwaKristu, zvinotitevera, ndizvozvo chaizvo. Ko, unoziva sei kuti, iwo muti, wemupichisi, une mapichisi. Ko, unoziva sei kuti, iye muKristu, iye, anozvibata saKristu, anofamba saKristu, anotaura saKristu, anorarama saKristu, pamusoro pechivi, nekukunda kukuru. Ko, iye anoitei, anoti, munoona izvo, zvandakaita here? Kristu haana kuita izvozvo, akapa kurumbidza, kwese kuna Baba. Ndizvozvo, ndiyo, azivire, aunozviita, nezvibereko zvavo, imi muchavaziva. Chii chinofanira, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri, kunze kwekunge munhu, aberekwa patsva, haangakwanise kunyangwe, kunzwisisa umambo hwaMwari.
So,
Saka, handi maridzo yangu yegore idzva pano na 12:30 kana kuti maminitsi makumi maviri kuti ndisvike pana 1. Asi kurayira kwangu kuri kwauri muKristu. Iwe unoda Mwari, paunouya kuaritari yaMwari yendarira yekutonga, uye uchida kuberekwa patsva, ungozviradzika pachako pamusoro ipapo. Usatarisire kusimuka zvekare, uri kuzofa, ndiwo maperero ako. Ndizvo zvoga, kana ukasazviita, kana usinganzwe kuti unokwanisa kuzviita izvozvo, rega kuzviedza, hazvizoshandi, zvakadzama mukuperera. Nemamwe zvemapeji angada kusvika gumi echidzidzo ichi pano kana kudarika magwaro ndava kurega asi zviradzike pachako paaritari yamwari yendarira yekutonga kwamwari uye wova wakafa kunyika sezvakanga zvakaita Kristu maona. Uye wakangofa sezvakanga zvakaita nyoka yakatongwa mubindu reEden yakanga yakamiririrwa muchimiro chenyoka yendarira isina upenyu zvachose mairi yose upenyu hwayo hwese hwakange hwaenda Kristu aive asina upenyu vakamutora kubva pamuchinjikwa ndokumuviga muguva iye akange akafa uye zvadaro iye akamuka kuitira kururamiswa kwedu uye tinofa negwayana redu paaritari uye tomutswa zvekare kuitira kukururamisa kwake tinoziva sei nekuti upenyu hwake hwakamumutsa kubva muchinhano ichocho chekufa kuti upenyu humwe chete ihwohwo hunotimutsa kubva muchinhano chedu chekufa chenyika huve chisikwa chitsva muna Kristu Jesu uye zvadaro nemweya mutsvene tinobva tasimbiswa muumambo hwamwari kusvikira zuva rekudzikinurwa kwedu. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri kunze kwekunge munhu aberekwa patsva haakwanisi kunzwisisa umambo hwamwari. Usaedze kuhunzwisisa, hauzombozviiti. Jesu akati hawaikwanisa. Ingohugamuchira, ugamuchire pahwaro weshoko rake. Rega kufamba uchipinda usingaone zvino uye woti, o Ishe, ndipewo kutekenyedzwa. Usadaro, Ishe, ndinokuudzai. Kwete, ingoti, Ishe, ndiurayei. Bvisai nyika mandiri. Ndichiri kuda zvinhu zvemunyika. Handireve zvisikwa, kuvira kwezuva nerunako nezvinhu zvakadaro. Handizvo zvandiri kutaura nezvazvo. Ndiri kufunga pamusoro peruchiva, kutsvina, urongwa hwenyika, zvinhu zvese izvi zvemunyika. Kungoti, zvinongofa, zvinongozvifira zvega, uye iwe hauna kana izvo. Hazvisisina kukubata izvo. Zvinozova, zvinonhuhwa kwauri. Handingooni kuti vanhu vanorarama sei mazviri. Unochema kuwanda kusvaunoona zvazvo ndiko kutonyanya kwaunoita hongu changamiri haukwanisi kurerutsa pazviri. Hapana nzvimbo yekurerutsa, hapana nzvimbo yekuzviisa pachako imomo kana muine nyika imomo. Iwe wakafa kune zvinhu izvozvo, uye unokwanisa sei uchinge parimwe nguva wakafa kune nyika? Zvadaro wadzana kuzvinhu zvayo zvekare, haukwanisi kuzviita. Saka rega kuita izvozvo, ifa kuzvinhu zvemunyika. Ishe vakuropafadzei, berekwai patsva maKristu, berekwai patsva. Zvadaro hamuzofanira kutaura kuti chinhu chakaomesesa imi madzimai kwandiri kuti ndirege vhudzi rangu richikura. Chinhu chakaomesesa kwandiri kuti ndirege hasha dzangu dzichienda imi varume. Vakomana, ndinongofanira kuudza mudzimai wangu ndinomutora. Vakomana, zvino ndinomuzunza uye ndoti ndinoziva kuti ini ndiri muKristu, handifaniri kuita izvi. Asi iweka, nyarara uye ugare pasi. Rega kuita izvozvo. Maona, iwe waizoda kuona nguva iyo yaunogona kuisa ruoko rwako rwakamumbundira uye woti, mudiwa, izvozvo hazvina kufanira kumuKristu. Ndiyo nzira yaunoda kuva. Handizvo here unokwanisa kuvasa izvozvo? Maona, uye kana munhu akakurova nembama kune rumwe rutivi rwechiso, iwe haufaniri kumucheka nebanga remuhomwe. Maona, mumwe munhu akakurova nembama kune rumwe rutivi rwechiso, iti, hama, chikonzeri chipi chamaitira izvozvo? Maona, ezvokaizvo ndicho chiKristu. Kana mumwe munhu akataura chimwe chinhu chakaipa pamusoro pako pachinzvimbo chekungoedza kuva nekuratidzira kukuru, nezvazvo vereredza woenda pane imwe nzvimbo uye woti, Baba vekudenga, munhu uyu munhu anofa. Ndinonamata kuti imi mubvise mweya iwoyo kubva maari. Musamutendere kuti aite izvozvo. Ndinonamata kuti imi muponese upenyu hwake. Musazvitaure uchiti, Ishe, ndinoziva handifaniri kuzvitaura. Zvakanaka, unogona kusazvitaura nemiromo yako asi zvireve mumwoyo mako. Maona, mwoyo wako ndiwo une basa. Munoona, kana iwe uchinge wakaberekwa patsva nemweya wamwari, zvechokwadi unoda munhu wese. Zvino iwe hauri nzira dzavo nezvinhu zvakadaro, hauri kubatana pamwe nazvo. Kwete changamiri, gara kure nezvinhu zvemunyika. Asi iwe ingozvichengeta usina gwapa, uye nzira bedzi yaunofanira kuzviita nayo zvinobva mukati zvichibuda kunze senjiva iri kugadzirisa minhenga yayo. Munoona, iyo haifanira kuigadzirisa yote. Zvino nhasi ndinofanira kupukuta ndichibvisa zvose izvi, uye ipapo sezvakadaro. Kwete, iyo ine mafuta mukati mayo nekuti iyo injiva, anongoichengeta yakachena. Maona, ndizvozvo chaizvo. Hausi kuzoita izvozvo here? Haungamugamuchirisa izvozvo here? Ndiko kugombedzera kwangu kwamuri amanheru ano egore izvo. Ndinonyengetedza tabhenekeri diki ino. Ndinokudai sei, ndinoda sei rinoboka diki revanhu. Ndaizofarira sei kuuya ndichipinda imwe nguva ndofamba ndichidzika zasi nemuchivakwa uye ndongotarisa munoziva here izvo zvandakagara ndichishuvira kuona ichechi yakazadzwa nemweya yekuti chivi hachaikwanisa kunyange kuva pairi ipapo chaipo imwe nhengo ikangoita chimwe chinhu chakatsveyama mweya unobva watotaura ipapo iye aizotya kuzvibatanidza nemakristu asati achireura uye nekuchigadzirisa nekuti iye aizodanwa ipapo chaipo pamusangano apo pamunenge maungana munoona ipapo hazvaizova zvakanaka kwazvo izvozvo here zvadaro uyo asina kuchena akapinda ogara pasi pakati penyu chinhu chekutanga munoziva oya mutsvene unotaura nenzira iyo inoburitsa pachena zvakavanzika zvemwoyo wavo munoona uchivaudza zvino kana zvichizoshanda pane mumwe chete zvinozodaro pane mumwe muri kuonaka maona uye munhu wese ari mumunamato imi mose seboka rimwe munhu mumwe mungori munhu mumwe chete sezvo isu tese tiri nhengo dzemutumbi uno tichifamba kuenda mberi tese takaberekwa patsva nemweya wamwari takazadzwa nemweya mumwe chete takabhabhatidzwa tichipinda mumutumbi mumwe chete hazvaizova zvakanaka kwazvo izvozvo here zvino tinokwanisa kuva nazvo mwari vakazvivimbisa kwatiri asi chekutanga rufu kuvigwa uye kumuka pamwe naye ngatikotamisei misoro yedu zvino kuti tinamate pane mahengechefu ari pano zvekare mwari mutsvene tinocherechedza ishe kuti kuyera kwekumira panzvimbo ino tinocherechedza kuti tiri muimba yamwari tiri mukati tichiwadzana nemutumbi wakristu unova imba yamwari nhengo dzemutumbi dzaungana pamwe chete kune mumwe anouya achibva kune imwe nzvimbo uye mumwe wacho vachiungana pamwe chete
on this Sunday school lesson it's been long drawn out
uye nhasi pachidzidzo ichi chesunday school danga chakareba uye chakatambanuka asi baba ndinotenda kuti zvakagadzwa nemi kuti zvive nenzira iyi kuti tikwanise kunzwisisa kuti kuberekwa nerumuko zvinorevei zvinorevei kuberekwa patsva tinofanira kudaro zvinhu zvekutanga kutanga tinofanira kufa kuti tikwanise kuberekwa patsva
You never change your laws.
Hamumboshanduri mitemo yenyu. Mutemo wezvisikwa uchiri kushanda. Mutemo wezvisikwa ndewekuti chero mbeu ipi inofanira kutanga yafa kuitira kuti iberekwe patsva. Uye tinocherechedza kuti nesuwo zvakare tinofanira kufa kuitira kuti tiberekwe patsva. Uye vazhinji kwazvo ishe nhasi ndinonamata imi mutiregerere vazhinji kwazvo vakavimba nezviitiko zvavakava nazvo izvo zvavanozoti ivo vakaberekwa patsva asi zvibereko zveupenyu hwavo zvinoratidza kuti zvakaunzwa pamuti usiwo ndicho changa chiri chikonzero changu baba sezvo mangwanani ano ndichibvunza kana hama nevhu vakataura neni kuti ndiunze mharidzo ndaizongodzidzisa Sunday school uye nokudaro baba ndakazviita nerudo uye nemwoyo wangu wese kuti vanhu vakwanise kuziva kuti vasazorore pane chimwe chiitiko chidiki chavakava nacho asi kuzorora zvakaperera paupenyu hwavo hwezuva nezuva kuti vanorarama sei munguva idzo apo vanenge vari muchechi uye kuti vanorarama sei apo kumanikidzwa kukuru kuchinge kwauya kunze vanotizira kumuchinjikwa here kuitira rubatsiro apo dambudziko parinosimuka kana kuti vanofamba here mumweya wavo nemifungo yavo ko ivo vanopindura nehasha here kana vachinge vashungurudzwa ndiwo mubvunzo uyu baba uye apo patinoona kuti hazvikwanisike zvachose kuti chero ani zvake wedu aponese mumwe kuti mwari vakagadzira nzira yakafanira icho chibayiro chakakwana muna zvose uye icho ndiyo bedzi nzira yatinokwanisa kuuya nayo kwete nechechi ipi zvayo chitendwa chipi zvacho sangano ripi zvaro kutekenyedza kupi zvako asi nenzira yakristu sezvo munhu wekutanga wakarurama paakafa akafira paaritari negwayana rake uye kusvika panguva ino chaiyo mumwe womunhu wese akarurama anofanira kufira paaritari yendarira yamwari pamwe negwayana rake kristu jesu zvadaro takafa pamwe naye uye tikamutswa patsva muupenyu hutsva zviitei ishe kuti zvirege kupotsa chero mwoyo upi zvawo uri mukati muno regai tizvifungisise nhasi ishe sezvo tiri kudzoka masikati ano zvekare na7:30 kuti titange pano nhevedzano yemisangano yekuparidza manheru ano ndinonamata kuti imi mugoropafadza mumwe nemumwe wevaranda venyu manheru ano nemharidzo huru ishe zviitei dai mweya yedu ikazadzwa vanhu ava vakatyaira kubva kure kwazvo kuti vauye muno dai pakava vakazadzwa kwazvo neevhangeri resimba ramwari kuburikidza nemanheru ano egore idzva kuti vazoenda vachibva pano vachifara uye vachirumbidza zviitei ishe muchivapa chikafu chepamweya chegore rinouya zviitei tiregererei kudarika kwedu sekuregerera kwatinoita avo vanotitadzira uye imi makati kana iwe kubva pamwoyo wako usingaregereri munhu wese kudarika kwake kana baba venyu vekudenga havakuregererei saka ishe tinoregerera munhu wese isu nekutenda mangwanani ano noisa mweya yedu paaritari pisai chidimbu chose cheupenyu hwenyika kubva matiri ishe dai utsi hwauya kumusoro kubva pachibayiro chedu ishe uye huve kunhuwirira kunotapira mumhino dzenyu zviitei ishe sezvo tisingaise gwayana rinopiswa asi kuzviisa isu pachedu pamusoro ipapo sevatadzi kuti tipiswe sevatadzi uye toshandurwa kuva makwayana ekuberekwa kutsva zviitei ishe zvadaro musatitungamirire mukuedzwa asi tinunurei pane zvakaipa zvakaipa zveurwere zvakaipa zvekushungurudzika odzai munhu wese ari muchivakwa mangwanani ano munhu wese anorwara anokwanisa kupodzwa nhasi ishe ndinotaura mashoko aya nemuzita raishe jesu kuti makomo arere pamberi pevanhu dai iwo ose abviswa nhasi kana huri urwere kana huri ruchiva kana zvishuwo kana chiri chinhu chipi zvacho chemunyika dai chikabva munzira uye chorega shoko ramwari richipinda uye riratidzwe muupenyu hwavo tinunurei ane zvakaipa nekuti umambo ndehwenyu ishe nesimba nekubwinya narini amen nomuda ndi nomuda nekuti akatanga kundida akatenga ruponeso rwangu pamuti wekariva ri zvino huresanai maoko ndi nomuda ndi ingotendeuka kwese kwese uye woti kwaziwai hama yangu kwaziwai nekuti iye akatanga kundida akatenga ruponeso rwangu pamuti wekarivhari rambai muchiridza ndinoda kutenda mumwe nemumwe wenyu nekuda kwemutsa wenyu wese gore rino rapfuura zvichida ndichiona mharidzo yangu manheru ano ishe vachitendera na7:30 ndinoda kutenda chali naneri narodney nemudzimai wake nekuda kwemutsa wavo mumwaka wekuvhima pandakanga ndiri zasi uko vakandibata sekunge ndaive baba vavo kana mukoma wavo uye kunemi mese vanhu vaiva nemwoyo une mutsa kwazvo kwandiri ndinokutendai hama nehanzvadzi dhao uye mihama right uyewo hama ben nevakawanda imi mese mese vanhu hama palma uye munoziva imi mose munobva kugeorgia kwese kwakapoterera kwese hako ndinokutendai garazviya baba vamaji vakafona nezuro vakati ivo vakanga vachirwara ko maji narodney vari pano here Abapo here, ko mutana ari sei. Ngati ngu. Zishoma na zishoma. Ngati na matei.
Heavenly Father, a few weeks ago I sat on a little
Baba vekudenga, masondo mashoma apfura. Ndaka gara pa varanda diki, yekumusha kure, chaiko uku, eche kumsoro, munzira ye Kentucky. Bangwe baba vakare, vakura, baka gara kunze uku, baka feka hovhurosi yavo, neshati yavo, yebhuru, yakaumbuka, vachidedera. Ndaka vatora neruoko, ndikaona kuti, vakange vave kusvika kumagumo.
Little old mother invited me in there.
Vamwe amai vadiki vechikuru vakandikoka kuti ndipinde kuti ndigodya mabhisikiti nemuto. Ishe vakanga vachingoremekedza shoko renyu. Zvino ivo vangori pano zvishoma, vari kutisiya. Musavarega vachifa vari mutadzi. Ishe,
maybe it's been your servant's Lord's fault.
Zvichida, wakanga kuri kwedu, kukanganisa, kwemuranda wenyu Ishe, mutana murombo, iyeye, pasina chano ziva asi, kuputsa mavinga, uye achiwana chokuriritira vana vake, asi, ndakawana maari, mweya wakanaka wakapfava. Musamurega achifa ari mutadzi, mwanasikana wake, ndemumwe wedu Ishe.
Now little old Margie, and little shoulders aching.
Uye kuti apo, majim iki. Iyo, mafudzi madiki, achirwadza. Uye kuti iye, akashumira sei kwa ndiri. Uye achiedza kundigadzirira mbedha. Uye kurara, mauri zasi, ikoko. Neshu, chusuro ye mangwanani, iri patafura. Uye iye, na Neri na Chali, na vovose, amai Cox. Zino, iye ainge achichema, iwo vakadaru, parunari. Baba vake, vari kufa. Ndi baba vake. Ishe, uyai kune tende iroro, remweya wokufema. Iye zvino, regai kugogodza patende racho. Asi, tende iroro, remusiwo, wemoyo wavo. Zvichida vamwe vedu, hatina kuzadzisa basa redu, rekuenda kwavari Ishe. Vamwe, vevamwe varanda venyu, zvichida, mumazuva avo ehudiki, apo pfungwa dzavo, dzaive dzakabengenuka. Zvichida imhosva yedu Ishe kuti, hatina kuvanyengetedza. Zvadaro, tiregererei Ishe. Uye, muvatore kupinda muumambo hwenyu, zviitei Baba. Tinovaisa kwamuri zvino, uye kana, zvichikwanisika, kana zviri muzano renyu guru, kana imi, mukazovamutsa Ishe, zvichida, vamwe vedu, tinozowana mukana wokutaura navo, zvekare. Zvisinei chikumbiro chedu, ndechemweya wavo Ishe, nekuti iwo, uchatora rwendo rwavo, nguva pfupi chaiyo, zvinoratidzika. Sekudaro uchibhururuka muchadenga unopinda munzvimbo dzisingazivikanwe mhiri uko. Oh, vasina mutyairi, pasina anovatungamira, kupfuura nemumhute yakasimba nemhute mhiri uko. Vanozorasikirwa nenzira yavo Ishe. Dai mutyairi uyo anoziva nzira auya kwavari mangwanani ano, voisa hoko yechikepe chavo chidiki nechepadivi rechikepe chekare cheZioni. Apo pavanofamba rwendo rwavo, ivo vanozova nechokwadi chekusvika kumahombe kombe vari mukuchengeteka. Zviitei Baba, tinovaisa kwamuri zvino nemuzita raJesu Kristu. Amen. Ndinomuda, ndinomuda. Ngatisimudzei maoko edu, nekuti iye akatanga kundida, akatenga rupone sorwa angu pamuti wekarivari. Manheru ano, tichaedza kukurumidza zvishoma nemharidzo sezvandaita mangwanani ano. Zvino chifambai muchienda. Ndinoshuva kuti dai ndaikwanisa kuenda nemi mose kumba pamwe nemi, ndokupai imi mose kudya kwemasikati. kwakanaka zvechokwadi ndaizozviita dai ndaikwanisa. Asi ndinovimba kuti Ishe vanokupaiko kudya chaiko tichitaura pamweya mukunaka kwavo netsitsi kuti imi muchazviona uye mokura kusvika pachimiro chaiye waunoda, muponesi wenyu Jesu Kristu. Zvino patiri kubva muchivakwa uye tomira kuitira munamato wekuparadzana, tinoda kuimba rwiyo rwedu uye ivai nechokwadi chekuti unorwuteerera, tora zita raJesu newe. Chii? Imi endai munoparadzanisa ungano. Zvino tiri kuzopa chiziviso munguva shoma nechiziviso mushure mekunge tangopedza kuimba rwiyo rwedu. Zvakanaka. Tora zita raJesu newe, mwana wekusuwa nenhamo, ichakupa mufaro nekunyaradza, ritore kwese kwaunoenda. Zita rakakosha, orinotapira zvakadini, tariro yenyika nemufaro we Ishe Jesu. Podzai vanhu ava, ndinonamata muzita raJesu. Tariro yenyika nemufaro we tora zita raJesu newe, senhoo kubva kune miteyo yose. Teererai zvino chii? Kana miedzo ichinge yakukomberedza, chii chaunoita? Ingofema zita iroro dzvene mumunamato. Zita rakakosha, orinotapira zvakadini, tariro yenyika nemufaro wedenga. Zita rakakosha, zita rakakosha, orinotapira zvakadini, tariro yenyika nemufaro wedenga. Zvinorangarirai, ndinotenda kuti Jesu Kristu anotaura izvi kumunhu wese padzidziso yake yekutanga. Kunze kwekunge munhu aberekwa nemvura, ndiro shoko, kugezwa nemvura kuburikidza neshoko uye nemweya unova mweya mutsvene, mweya mutsvene uchisimbisa shoko, iye haakwanisi kuona umambo hwekudenga. Munozvitenda izvozvo here? Maona, kuburikidza nemvura, kugezwa nemvura kuburikidza neshoko, shoko nechokwadi, iye ndiye chokwadi. Mvura nemweya, mweya uchiuya neshoko kuzosimbisa shoko, uchiita kuti Mwari vararame mandiri. Unoona, hatigone kunzwisisa umambo hwekudenga kusvikira izvozvo zvaitika. Ipapo kana izvozvo zvatanga kuitika, kuti tinoona shoko matiri, takaberekwa neshoko uye nemweya uchizviratidza pachawo, uchinditungamirira, kwete kubva pashoko. Mweya unonditungamirira kushoko, uye shoko richirarama mandiri, richiita kuti Mwari aratidzwe muupenyu hwako. Haumbofi wakanzwisisa umambo hwaMwari, uye haukwanisi zvachose kupinda mahuri. Mwari vakuropafadzei, Hama Neville.